zvinzvose zvinogoneka tenda chete ngatikotamisei misoro yedu zvino kuti tinamati misoro yedu yakakotamiswa handizivi kana paine zvikumbiro zvakatsaurwa zvamungada kuti zvizivikanwe pamberi pamwari ingosimudza ruoko uye pasi peruoko rwako ingobata chikumbiro chako baba vokudenga tinotenda nokuda kweino imwe nguva zvakare yokuungana pamwe chete divi rino razviendana kuenda uye tiri kutarisira mangwanani ano kuti kuvandudzwa kwesimba redu kugobva kwamuri zvigotipa kushinga kuitira rwendo rwuri kuri mberi takaungana sezvakaita vana vechihebheru rungwanangwana kuti vatore mana yavakanga vapiwa pausiku kuti ivagutse muzuva raizotevera taunganira mana yapamweya mangwanani ano kuti itipe simba reparwendo pasi peruoko rumwe norumwe rwasimuka munoziva zvose zvavanoda ishe uye ndinonamata munamato wangu pamwe chete newavo pamberi penyu kuti muchapa chikumbiro chose chavanoda podzai varwere nevanotambudzwa ishe tinoziva kuti muri mwari uye munokwanisa kuita zvinhu zvose uye makavimbisa kuzozviita kana tikangoita sezvataudzwa nechimbo tenda chete uye patanzwa manzwi akabwinyiswa famba nokutaura namambo zvino mwari baba ropafadzai shoko renyu pariri kuendeka mangwanani ano uye dai rawana nzvimbo yaro yekuzorora mumwoyo yedu kuitira kuti rigounza zvinhu izvo zvatakumbira baba nemuzita raishe jesu tazvikumbira ameni garai henyu pasi mazviita hanzvadzi ndinotenda kuti zvakanzi ndakafara pavakati kwandiri ngatiendei kuimba yashe tichibva kuhot springs nezuro hama moo vakanga vachiti hama branham ndokuti imi hamungatyaira here muchienda zasi texas pamwe chete neni kuconvention zasi ikoko ndokuti mombozorora mazuva akati kuti ndakati ndine masevisi maviri mangwana ivo vakati masevisi maviri ndikati hongu ndokuti nemaparidziro akaomarara maita kunhu ndokuti munhu anofanira kuzorora mushure meimwe yavo ndokuti mukatora mufudzi opa maridzo yake yesvondo mangwanani nezvakadaro ndokuti zvadaro ozorora svondo rose rasara uye zvadaro pamwe anogona kunge ari maminitsi makumi matatu kana zvakadaro ndokuti makaparidza kuda maawa maviri kana matatu pano panguva yoga yoga ndokuti zvadaro zuva nezuva uye pamukaviri pazuva zvadaro moziva nemutsara wekunamata nekunzvera kwese kwakadaro ndokuti zvino muri kuti mave kuenda kumusha mova nemasevhisi maviri musi wesvondo ini ndakati hongu changamiri ndokuti munozviita sei ndikati betsero yangu inobva kunashe maona nguva yapera semumwe mumwe munhu ataura nguva yapfuura mumunamato pandanga ndichingopinda nguva yapera uye chishuwo chakakura zvino tiri pano kuedza kuisa chikamu chedu ipapo kuti zvibatsire nguva huru iyi yatiri mairi zvino ishe vachitendera manheru ano ndinoda kutaura nezvechidzidzo upenyu hwako hwakakodzerana here neevhangeri iyoyo ndinoda kuitepa uye zvino handisi kuziva kana vari kuzotepa ino iyi mangwanani ano kana kuti kwete ndiri kuona vamwe umo mukamuri iyo pane mamwe machinda ari imomo ndinofunga kuti varimo ndafunga kuti hama nevo vachaita izvi ndakakumbira musi wesvondo wapfuura kuti ivo vangova neyavo vaende mberi nemaridzo yavo uye zvadaro voenderera mberi vondirega ndichidonedzera chimwe chinhu mushure mavo asi kana vachida kutepa chidzidzo chesunday school zvisinei zvinenge zvakanaka uyezve ishe vachitendera musi wesvondo unotevera ndokunge kana ishe vatendera uye ndokunge tiri pano ndinoda kutaura pamusoro pechidzidzo chandanga ndiri kuda kutaura kwenguva yakareba uye ndikavivisa kuti ndaizotaura mharidzo dzakadaro kubva patabhenakeri kutanga mharidzo dziya dzakatepwa ndinoda kupomera mhosva chizvarwa chino nokuda kwekuroverera jesu kristu pamuchinjikwa mangwanani esvondo inotevera ishe vachitendera uye zvino manheru ano na7 o'clock kana 7:30 ndipo pane maridzo yokuti upenyu hwako hunokodzerana here zvino pane dzimwe nguva pakutaura nezvemaridzo idzi saizvozvi ndinotaura zvinocheka zvakaomarara. Uye chaizvoizvo handisi kuzvirevera kuchechi iri pano kana chimwewo. Rangarirai, kana ndichitaura zvinoenda pasi rose, maona. Uye tine urongwa hwematepi pasi rose, uye vanotora maridzo idzi seri mumasango nekwese kwese. Zvino Mweya Mutsvene pane dzimwe nguva unonditungamira kutaura chimwe chinhu chinogona kunge chiri chinhu ichocho chacho chaari kudira mumwe munhu ari kure zasi muAustralia kumwewo kunhu kana chimwewo chinhu. Saka zvichida zvimwe zvinhanho munogona kuti zvakanaka zvino chinhanho ichocho hachiwanikwe pano. Ko, ari kuzvitaurirei? Zvichida ndezvekumwewo kunhu, muri kuona. Saka hongu, ndine chokwadi chokuti imi vanhu munozvinzwisisa kuti maridzo idzi hakuna wadzakanangana naye. Dzakakonangana nechechi yose zvayo, kwese kwese, uye chero icho Ishe chavanotitungamira kuti titaure pamwe nokuita. Takava nenguva yakabwinyiswa zasi kuHot Springs, uye pamusangano wechinyakare wechipendekost. Ndine chokwadi kuti vazhinji venyu vakagutsikana kuti ava vanhu vechipendekost vari zasi uko kubvira imi, imi makaenda zasi ikoko. Zvakanaka, kungoti handizivi boka racho, ndiri kungofanira kuenda zasi ikoko kwesvondo. Zvinondopa mazuva maviri kana matatu. Asi ndinoda kutaura chinhu chimwe chete mumusangano uyu. Zviro kwazvo vakanga vaine kutenda kwekuti vatende kana paine mumwe wenyu akanga ariko. Izvo zvandinoziva, mudzimai uyu pano agere mukona, handizive kuti iye ndiani kana kuti ipo pano chaipo. Ndinoziva kuti anga ariko, uye ndinoziva hama dzakati kuti dzakanga dziriko, hama Jackson, vamwe hama Palmer. Ndizvo izvo vanhu zvavanowana kana vaine kutenda. Maona, makacherechedza here mutsara wekupodzwa kwevarwere? Hapana kana mumwe chete akapinda kana akabuda, asi vose vakapodzwa naMwari. Maona, maona. Uye saka, kana uine kutenda. Uyezve chimwe chinhu, vanogona kuita vamwe venyu, vanogona kutadza kunzwisisa, manyawi aya, kutamba, danidzira. Zvakanaka, vanongo havasi kutarisira kune mumwe munhu, vari kungodanidzira pamberi paMwari. Maona, zvakanaka. Asi, ndinoona kuti, ndiro rimwe boka remadzimai akatsvinda kudarika vose vanati ndamboona. Bvudzi refu, uye vanhu vakabva seri uko mumasango seri muzvikwenzi. Asi handitendi kuti ndakaona mumwe munhu ikoko airatidzika sewechimanje-manje. Munoziva zvandiri kureva, vaine mhando dzakasiyana dzekupenda kumeso nezvinhu zvakapfekwa. Zvinoratidza ndinogona kutadza kuwirirana navo mune zvose zvavanodzidzisa. Asi ndinogona kunyatsowirirana navo ipapo vairatidzika semakristu pandiri. Saka Ishe vakanditungamira kutaura pamusoro pechidzidzo nezuro, kana kuti mari mwezuro, masikati, pamidzai kamwe zvakare, Ishe. Zvino pachechi, vamwe vavo ipapo havana kuziva ndine chikonzero chandakazviitira, nokuti Ishe vakanditungamira kuzviita. Boka duku iri rakanga rave kutsauka zvishoma nezvishoma mune zvimwe zvinhu, uye Ishe vakabatsira kuti zviitwe. Saka zvakanga zvichingoshamisa ini zviro kwazvo. Munoziva, zvinhu zvinoitika kana usina ziso remweya, hauzvibati. Maona, unofanira kutarisira kuzvinhu izvozvo. Ndapinda, uye ihama Angren kanenge kechipiri pandati ndambovanzwa vachiimba. Pandanga ndichingopinda mukamuri, vanga vachiimba "Ndinofamba uye ndinotaura namambo." Ndafunga, hazvina kunakisa here? Uye kuti mambo anga, maona, kufamba nokutaura zvinoreva kuti kuyanana kwenguva dzose, kwete bedzi muchechi, asi kwese kwese, kufamba nokutaura namambo. Uye imomo ndatarisa pamadziro, zvinopanga paine kadhi ranga rakabayirirwa pamufananidzo muduku imomo wemamwe mamiriro ayo mumwe murume anonzi George Todd akanga andipendera. Handizivi kuti sei murume wacho akazviita. Pamwe zvichida, haana kungofunga uye akaipenda. Zvino mufananidzo wegomo seri musango, uye hova ichiyerera ichidzika pasi. Zvino kune rimwe divi rehova pakamira nondo hadzi nemwana wayo, dzakasimudza nzeve dzadzo dzakatarisa mhiri kwehova. Handizivi kana vatodhi vari muno, handivazivi, asi ndinoda kutaura izvi. Ishe vataura neni vandatarisa mufananidzo uyu, uye zvichida vanga vasingazive pavainge vari kuipenda. Munorangarira nyaya yangu duku yenondo iyo muchinda uya akanga ari kuzopfuura nekudanwa kwake? Zvakanaka, heinoi iyo nemwana wayo, saka pamvura dzeupenyu. Maona, kufemera kwekuti amai nondo nemwana wavo vaive ipapo. Zvino ndakafunga, hongu, zvino kune rimwe divi uko kune pane miti inogara yakasvibirira. Ndina amai nemwana mbiri ikoko zvakare vakamirira vari ikoko maita enyu hama George Todd kana murume uyu ari pano mangwanani ano zvino ndave kuva nechidzidzo cheSunday School ndinowanza kuchiti rebesei pane chimwe chinhu chiri kuramba chichifamba pamwoyo pangu handizivi kubvira nezuro zvino isu kana ishe chidzidzo ndave kukwegura uye handizive kuti ndichine nguva yakareba zvakadini ndichiri pano asi pane mubvunzo mukuru muchechi waita kuti vanhu vapesane nepfungwa dzakasiyana-siyana sezvakangoita kudyiwa kweaprosi uye ndakaparidza nezvemharidzo uye ndinotenda zvakasimba ndinogona kuzviratidza nemagwaro kuti akanga asiri maaprosi maona zvakakonzera nyonga-nyonga yakawanda saka zvichida tisati taenda tinofanira kudzokera iye zvino mukati nemazuva angaita makumi matatu munoziva kudzokera kuArizona zvino saka kana tisati taenda ichi vachitendera ndinoda kuzotora gwaro uye musaitepa kana vakazviita musaitengesa tepi yacho musairega ichibuda kunze ndinoda kutsanangura chokwadi chaicho chekuroorana nekurambana mubvunzo uye ino ndiyo nguva yokupedzisira iyo apo zvakavanzika zvose zvamwari zvinofanira kupedzwa uye nezuro ndichiuya nemakomo mambakwedza mweya mutsvene wakaita sokutaura kwandiri itepe ugoirongedza handizive kuti sei asi chokwadi chemazviro kwazvo chekuroorana nekurambana vamwe vavo vanoti vanhu vanogona kuroora kana vakagona kupika kuti vaiva muupombwe uye vamwe vanoti saka kana vachiitirana zvakashata uye vasingakwanisi kugara pamwe chete zviri nani kugara panyika murugare pane kugara mugehena panyika uye nemibvunzo yose iyi yakasiyana uye vamwe vanovachatisa nechero nzira ipi zvayo yakare uye vamwe vanoda kusasa mvura tsvene pavari zvinovavashandura zvinovoti havana kumbobvira vakachata zvino ovaropafadza zvinovadzosera muchechi zvakare pane mhando dzose dzenyonga-nyonga asi kana paine nyonga-nyonga yakawanda kudaro pane chokwadi pane imwe nzvimbo ndinotenda uye nokutaura izvi noruremekedzo ndinotenda kuti ishe vakazvizarura kwandiri uye ini chokwadi uye kana ikapinda pakati pemachechi inovharura chinhu ichi kuita zvidimbu zvidimbu izvo zvichida ndizvo zvazvinofanira kuva asi zvaka zviri nani ndikangorega hangu vafudzi kungorega vafudzi vemachechi kuti vatore tepi uye vagoiridza uye vanozogona kutungamira kubva ipapo asi ndiri kuda kungotepa izvozvo kuratidza chokwadi chaicho chazvo ndinotenda kuti ino ndiyo nguva yacho apo izvo zvakavanzika zviri kufanira kupedzwa kupedziswa zvakamboshandwa nazvo sokutaura kwatakaita zvichidzika nemumazera ematepi sokuunza kwatakaita zviya zvisimbiso zvinomwe nemazera manomwe ekereke uye tave zvino kutarisana nenguva yehwamanda nomwe uye zvadaro ndiro dzematenda uye zvichida tinogona kuita musangano wesvondo mbiri zvino toisa zviri zviviri pamwe chete ndinoda kuti igotepwa uyezve kunze kwaizvozvo ndiri kuedza kuti iongororwe ichiverengwa uye nokugadzira mabhuku kubva pairi emazera ekereke mabhuku manomwe ezera rekereke matepi manomwe anoriita kuti ridaro tinokwanisa kuita kuti riitwe zvakachipa sokukwanisa kwatingagona kuitira kuti munhu wese agokwanisa kuriwana zvadaro kana ishe vakanonoka uye ndokutungamira muchazoona kuti zvinhu zvandakataura nemuzita rashe zvichaitika sokungotaurwa kwazvakaitwa hazvisati zvambokundika nazvino uye zvimwe zvacho zvinofanira kuitika munguva inotevera uye ndinovimba kuti ishe vachaita kuti tizviite iko zvino tichazivisa vanhu nenguva nokuti pane vakawanda vanoda kuuya kuzonzwa zvinhu izvozvi uye ndinozvikoshesa kana pakashaya munhu anoitenda kana kuiteerera zvino ndibatsirei kumira pano ndichitaura chimwe chinhu pamusoro payo maona zvinenge zvakafanana nokukandira chingwa pamvura zvinenge zvakafanana kana paizoshaya munhu anozvitenda zvadaro zvinozofanana nokukandira maparera kunguruve asi pane zviuru zvezviuru vanozvitenda maona uye vanobatirira pashoko rose zvino tiri kuda kuti vakawanda vapinde mukati sezvingakwanisika patinenge tagadzirira kuve nemasevhisi aya uye kuitira kubwinya kwashe uye tinovimba kuti mwari vachatipa. Uye handisi kuda kuwa nayo kusvikira ndafemerwa naMwari kuti ndizviite. Mwari vane nguva yezvinhu zvose. Maona, haufaniri kuenda mberi kwayo. Kana ukacheka gorosi risati, vakaisa muchina wekukohwa imomo risati raibva, unorasikirwa nechikamu chikuru chegorosi rako. Maona, saka kana jeko ragadzirira kuchichekeswa, Mwari vacharichekesa. Zvino tinoenda kunokohwa. Asi ndinongo, kana ndichinzwa kumanikidzwa zvakadaro, ndakafunga kuti ndichazvizunza kubva mazviri munguva shomanani. Zuva rose nezuro, ndakatadza kuzvibvisa mupfungwa dzangu usiku wese wane zuro manheru. Ndakaenda kunorara kuma 12 o'clock. Ndakarara kuda kwemaawa matatu usiku wekumashure kwacho. Zvino usiku wapfuura, ndakatadza kurara. Zvakadaro, chimwe chinhu chakati, itepe kuroorana nekurambana. Maona, saka ini, Ishe vachitendera kana zvikaramba zviri pamwoyo wangu, uye Ishe vakandiratidza zvimwezve pamusoro pazvo. Zvino zvadaro ndingangoitepa. Maona, asi rangarirai ndeye vashumiri bedzi. Imi uyai, asi moteerera, asi tepi pache zvayo, regai munoona, nokuti ikapinda muungano, zvino vamwe vakadai, uye vamwe vakadai. Zvinobva vatora pfungwa yavo. Uye ndinoda hama vashumiri kuti vave nayo mukamuri yavo yekunzvera. Zvino movarega vachienda vabva imomo nokuti ndivo vane mutoro webasa. Ndivo vacho. Sezvakaita kuenda zasi, unoiridzira mutongi, vamwe vevatariri ava. Hongu, munoona, zvakataurwa naShe pamusoro peuku. Kuroorana nekurambana. Kwakayereswa kudarika mafungiro anoita vanhu kuti ndizvo zvakuri. Uye zvichanyatsobatana nembeu yenyoka. Chinongori chinhu chimwe chete chiri kungofamba chichienda mberi. Ndizvo izvo zvakavanzika. Rangarirai, mumazuva emutumwa wechinomwe, zvose zvakavanzika zvaMwari zvinofanira kupedziswa. Zvinhu izvo zvisingazivikanwi, izvo Ishe vanozopedzisa. Zvino, nazvino, zvinorangarirai, 7:30, ndipo pamunotanga musangano wenyu. Zvino, hama nevo, kana muine mari dzemanheru ano, iparidzei. Maona, hazvinditorere kuda awa imwe kana maminitsi makumi mana nemashanu. Zvino ndinozotepa imwe yacho yose yasara. Ndinofarira kuteerera kuna hama Nevo. Ndinovada ihama yangu. Uye ndinofunga kuti mutauri anoshamisa, mushumiri anoshamisa. Uye ini, chimwe chinhu pamusoro pahama Nevo chandinoda, kana pane chavanenge vataura, vanorarama zvacho zvavari kutaura. Zvino, ndicho chinhu chikuru. Munoziva, unokwanisa kuraramira mumwe munhu maridzo. Zviri nani kudarika kumuparidzira, nokuti imi pachenyu muri tsamba dzakanyorwa dzinoverengwa nevanhu vose. Zvinoregai tisati tinokwanisa kuzarura mapeji, asi Mwari vanofanira kuzarura chidzidzo chino cheSunday School. Saka regai tingovakumbira kuti vazviite. Baba vokudenga, isu nokutenda takatarisa munguva iri mberi, ndakatarisa zvino nokutenda kune chimwe chinhu chiri kuuya, Ishe, panyika chiri kuzounganidza vanhu venyu pamwe chete. Apo tiri kuona machechi emasangano ari kudzvanyirira, uye vave vakasiyana zviri kunyatsosundira vanhu kunze, sezvazvaiva muIjipita mumwe Farao achisimuka akanga asingazive Josefa, sezvazvaiva muGermany nekumusoro muRussia neItaly, vanhu vakasimudza vana Joseph, Hitler na Stalin, Mussolini, vaivenga muJudha, vaifanirwa kudzokera kunyika yekumusha kwavo. Mwari, mune nzira dzokuita nadzo zvinhu dzatisinganzwisise, uye makavamanikidza kuchisina musha muGermany. Zvinhu zvose vazvitorerwa zvakare muItaly, Russia, kuchisina nzvimbo yokuti vangaenda. Zvino vakadzoserwa kunyika yekumusha kwavo kungozadzikisa shoko. Ruoko rwaMwari rune rudo, zvokuti dzimwe nguva rwunoratidzika serwune utsinye nenzira iyo vanhu yavanotambura nayo. Asi irwo zvakadaro, ruoko rwaJehovha rwakanyorova, rwuri kutungamirira vana vake vaduku. Tinokutendai, Ishe. Iye zvino ndinonamata Mwari pandiri kuona zuva iro sangano riri kumanikidza vatendi, richivadzinga, richitaura kuti zita ravo rinofanira kunge riri mubhuku ravo kana kuti vakarasika. Havana chokuita nerimwe boka. Runongori bedzi ruoko rwaJehovha rwakanyorova, rwuri kuvatungamirira kumuti weupenyu. Ndinonamata Mwari kuti mumwe nemumwe ndinoziva kuti vachazviita nokuti ishoko renyu uye harikundike. Dai tikatungamirwa kumuti weupenyu kuitira kuti tigova avo vane upenyu usingaperi. Kuona ruoko rwaMwari uye nemaziso okutenda, tinotarisa kune zviri mberi kwemimvuri iyi yatiri kufamba mairi nhasi uno. Toona nyika yechipikirwa ingori mberi. Ropafadzai shoko renyu mangwanani ano, Ishe. Magwaro mashoma aya ezvinyorwa zvandinazvo zvakanyorwa pasi pano. Dai Mweya Mutsvene auya zvino pandiri kuzvikumikidza kudzingiswa kwerurimi nemifungo. Fungwa. Uye chechi inokumikidza nzere dzavo dzokunzwisisa mwoyo yavo, uye isu tose pamwe chete kuti mugotaura nesu kubudikidza neshoko renyu, nokuti shoko renyu ichokwadi. Nemuzita reshoko Jesu Kristu tazvikumbira. Amen. Zvino zarurai mumabhaibheri enyu kubhuku yaExodo. Uye zvino ndinoda kuverenga chikamu chegwaro kubva muna Exodo chitsauko 3 kubva pana 1 kusvika 12. Chingoteererai zvakanaka patiri kuverenga Exodo chitsauko 3 1 kusvika 12. Zvino Mozisi akanga achifudza makwai aJetero mukarabwa wake muprisita weMidian, akaisa makwai seri kwerenje, akasvika kugomo raMwari rinonzi Horebhi. Ipapo mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari mumurazo wemoto kubva pakati pegwenzi, uye iro iye uye akatarira. Zvino tarirai, akaona gwenzi raipfuta nomoto asi rakanga risingachi. Mozisi akati, regai nditsaukire ndione chishamiso icho chikuru zvokuti gwenzi kuti gwenzi harichineiko. Zvino Jehovha wakati achiona kuti wotsaukira kuti aone ndiri kuda kusimbisa pane izvozvo. Zvino Jehovha wakati achiona kuti wotsaukira kuti aone, Mwari akadana kwaari ari mukati megwenzi akati, Mozisi, Mozisi. Iye akati, ndiri pano hangu. Zvino akati, usaswedera pano, asi bvisa shangu dzako patsoka dzako, nokuti paumire panzvimbo tsvene. Akatiwo, ndiri Mwari wababa vako, Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka naMwari waJakobho. Zvino Mozisi akavanza chiso chake nokuti wakatya kutarira Mwari. Zvino Ishe akati, zviro kwazvo ndakaona kuneswa kwavanhu vangu vari muIjipita, ndanzwa kudanidzira kwavo nokuda kwavatariri vavo vamabasa, nokuti ndinoziva kusuwa kwavo. Ndaburuka kuti ndivarwire mumaoko emuIjipita nokuvabuditsa munyika iyo. Ndinovaisa kunyika yakanaka, nyika huru uye kunyika inoerera mukaka neuchi, uko unogara vaKenani, vaHeti, vaHivhi, vaJebhusi. Zvino naizvozvo, tarira, kuchema kwavana vaIsraeri kwakasvika kwandiri. Ndaona kutambudzwa uko kwavanotambudzwa nako navaIjipita. Naizvozvo zvino uya ndikutume kuna Farao. Macherechedza, ndaburuka asi ndiri kukutuma, Mwari vachienda vari muchimiro chemunhu. Enda, regai ndiverenge ndima 10 zvakare. Naizvozvo zvino uya ndikutume kuna Farao kuti undobuditsa vanhu vangu vana vaIsraeri muIjipita. Zvino Mozisi akati kuna Mwari, ini ndini aniko kuti ndiende kuna Farao ndibuditse vana vaIsraeri muIjipita here? Zvino akati, zviro kwazvo ndichava newe, hechi chiratidzo kwauri chokuti ndakutuma. Kana mobuda, regerero, kana mobuditsa vanhu muIjipita, muchanamata Mwari pagomo rino. ndisiri kucherechedza mashure asi ndichinzwa kufemerwa zvakadzika nemweya mangwanani ano ndazvibata pakare ipapo Mwari vachituma muranda wavo kudzokera kwaakanga ambotiza vakamupa chiratidzo chegomo handina kumbozvicherechedza kusvikira iye zvino ichi chichava chiratidzo chekusingaperi kwauri maona hino tiri kuzotaura mangwanani ano pamusoro pechidzidzo cheexodo yechipiri yevanhu vamwari kana kuti kudanirwa kunze kwevanhu vamwari exodo zvinoreva kubudiswa kudanirwa kunze kutorwa uchibviswa zvino ndinoda kushandisa izvozvo sechidzidzo cheexodo yechipiri yevanhu vamwari zvino vakambova nemaexodo akawanda ndizvo chaizvo asi ndiri kutaura nezvenguva iyo mwari yavakadanira exodo kupatsanurwa kubva pavaiva panguva iyoyo pano mwari vari kugadzirira kuzadzikisa shoko ravo revimbiso yamwari iro ravakapa kuna Abrahama nekuna Isaka nekuna Jakobho makore mazana emakore akanga apfuura asi zvakadaro mwari havambofa vakakanganwa vimbiso yavo mumwaka munguva yakafanira mwari nguva dzose vanozadzikisa vimbiso yavo naizvozvo unokwanisa kugutsikana zvizere kuti izvo mwari zvavakavimbisa mubhaibheri rino vachazviita hapatongorina chikonzero chokufunga zvimwewo zvinhu kuchiti ameno muprofita akanga zvichida akakanganisa kana kuti izvozvo hazvikwanisike kuitika muzuva rino zvairatidzika sokunge zvisingagoneki ipapo kusakwanisika zvinodarika zvazviri zvino asi mwari vakazviita zvakadaro nokuti vakavimbisa kuti vaizozviita uye onai kuti vanozviita muunyoro hwakadini ndadzika ndanzwa kuchema ndarangarira vimbiso yangu uye ndauya pasi kuzozviita zvino ndiri kukutuma iwe zviite ndichange ndinewe zviro kwazvo ndichange ndinewe wangu upo husingakundike huchange huinewe kwese kwaunoenda usatya maona ndiri kuuya zasi kuzodzikinura ndine chokwadi chokuti pfungwa yemweya inozvibata maona maona ini ndiri kuzokutuma kuunza vanhu vangu muexodo udane uchivabuditsa uye ndichange ndinewe zvino tinogona kunyatsozorora zvakadini kuti kutenda kunogona kubatirira ipapo maona mwari vari kuzozviita vakazvivimbisa hazvina basa kuti zvakadini mamiriro ezvinhu akamboita sei kana zvinotaurwa nemumwe munhu mwari vari kuzozviita zvakadaro nokuti vakavimbisa kuzviita uye vanozviita muunyoro zvokuti zvinoenda nepamusoro pekunzwisisa kwepfungwa yakadzidza yeuyo anoedza kushandisa pfungwa pamusoro pazvo ko zvingaitika sei handisi kureva kuti munhu zvino ane pfungwa yakanaka yakasimba nedzidzo yakanaka kuti munhu iyeye haazvinzwisise izvozvo zvakanaka uye zvinoshamisa chero asingazozvishandisa kushandisa pfungwa asi tsika dzaainadzo dzive dzokutenda mwari ngadzishandurwe kuunyoro hwekuteerera kune zvakataurwa namwari uye nokuzvitenda tsika dzake dzinozomubatsira pakadaro cherechedzai asi kana munhu ave kuedza kushandisa pfungwa hazvingagone kuitwa zvino izvozvo zvinomuisa kure namwari pose nguva dzose paanenge ari kuedza kuteerera kune uko kunzwisisa kwake maona kana usinganzwisise uye bhaibheri rikataura chimwe chinhu iwe ingobvumirana nacho ameni ingochirega chakadaro zvino panzvimbo yekutaura nezvemagwaro aya munogona kuanyora pasi muchidzidzo chino chesunday school asi ndingada zvichida kana muchida kuzvitarisa asi kutanga ndine akawanda pano regai tisati tawana kuti exodo iyi inorevei uye ndichafananidza exodo yazvino exodo yakare neexodo yazvino uye toona kuti hazvifambe zvakafanana here imwe yacho ndeyepanyama uye zvinhu zvimwe chete chaizvo zvavakaita panyama vari kuzvifananidza zvakare kuzvienzanisa neyepamweya exodo yepamweya. Zvinoshamisa kuona shoko raMwari. Kune here angagona kutaura kuti harina kufemerwa? Izvi zvaive kuda makore mazana makumi maviri nemasere akapfuura. Munoziva uye kuti vakavimbisa uye nezvavakaita zvino ndokuzviisa pasi semienzaniso kuti ivo vanoita kuti mumvuri wechimwe chinhu upupurire pamusoro pechinhu chaicho. Ndichasvika kwazviri manheru ano pakati pemwedzi nezuva, Ishe vachitendera. Asi kutanga tinofanira kuongorora Genesi kuti tione kuti sei vaive zasi muIjipita. Ko, sei vanhu vaMwari vainge vari kunze kwenyika iyoyo? Zvisinei, Mwari vakazvivimbisa ipapo chaipo paiva nemavambo naAbrahama, Isaka naJakobho muParastaini. Mwari vakavapa nyika iyoyo, uye ndokuti iyi ndiyo yacho. Zvadaro, sei vanhu vainge vasiri panzvimbo yavakanga vapiwa naMwari? Ndiwo mubvunzo wanhasiwo zvakare. Mwari vakatipa Pendekosti, vakatipa bhuku remabasa, vakatipa Mweya Mutsvene kuti uende mberi kwedu nekutitungamira, vakatipa nyika. Kosei tiri kunze kwayo? Kosei chechi iri kunze kwayo? Kosei chechi huru yechikristu nhasi isiri kurarama zvakare sebhuku remabasa? Kuunza chiri chimwe chete, pane chikonzero chacho. Tinoziva tose kuti takapamuka, uye tiri muchinhano chakaipa kwazvo. Uye chinhano chakaipisisa icho chikristu chati chamborarama machiri ndinhasi. Uye tiri chaipo pamuganhu kana kuti pamavambo ekutongwa kukuru kunotyisa kwakamirira chechi. Zvino kutongwa uku kusati kwaitika, Mwari vari kudana Exodo sezvavakaita kareko. Zvivi zvavaAmori zvaungana. Saka vari kudana Exodo yepamweya. Zvino ngatidzokerei kumashure zvishoma mumufananidzo, zvino tigoona. Vakaenda zasi kuIjipita zvose nokuda kwegodo remukoma. Ndicho chikonzero Israeri yaiva muIjipita panguva iyoyo, kunze kwenyika iyoyo. Rangarirai, vimbiso dzaMwari dzakanga dziripo kana bedzi vainge vari kugara munyika iyoyo. Zvino muri kuona here zvatanga tiri kutaura mumunamato munguva shoma yapfuura? Kosei Mwari vakaomesa mwoyo waFarao kudzosera vanhu zvakare munyika yevimbiso, vasati vagona kuvaropafadza kuunza Mesiya kwavari? Ko, vakaomesa sei mwoyo waHitler kuti avenge maJudha apo iye aiva muJudha muchidimbu pachake? Ko, vakazviita sei izvozvo muna Stalin, Mussolini? Maona, vanhu vasina kufemerwa senyika, Mwari vanofanirwa kutora zvinhu zvavari kurarama nazvo, mitemo yenyika kakawanda, kuita kuti vimbiso dzavo dzizadzikiswe. Saka vakatomesa mwoyo yeava vatungamiriri vane udzvanyiriri kudzingira vaJudha kunyika yevimbiso. Zvaitofanira kudaro. Iye zvino tinoona kuti tichidzika Josefa tinoziva nyaya yacho. Hatiri kudzokera muna Genesi, uye munogona kungozviverenga nokuda kwekuti ndatinonokei zvishoma kuti ndichitanga pachidzidzo ichi chakareba cheSunday School. Zvino ndichaedza kukurumidza. Cherechedzai zvino, verengai nyaya yacho pamunokwanisa yaJosefa akazvarwa mushure mevakoma vake achitevedzana neyekupedzisira. Pfungwa yemweya inozvibata zvino, akanga asiri mwana wekupedzisira, aiva Benjamin. Asi mukudzingwa kwake, tarisai, Josefa naBenjamini vaiva vana vababa naamai vamwe chete, uye vaviri voga vaiva mukoma nemunun'una. Benjamini haana kungocherechedzwa kusvikira asangana naJosefa. Uye pamusoro pevamwe vose, Benjamin akapiwa mugove wakapetwa kaviri wezvose zvakapiwa naJosefa. Zvakanaka, Cherechedzai zvino, tinoona kuti zasi ikoko vaive akatorwa kubva pakati pevakoma vake nokuda kwekuti aive wemweya. Aive munhu mukuru kunyange aive akanini pakudarika boka rose, mudukusa paboka iri. Uye vakamuvenga pasina chikonzero. Havaifanira kunge vakamuvenga, vaifanira kunge vakamuremekedza. Nokuti sei vaimuvenga, nokuti akanga ari hama. Handizvo chaizvo. Vaimuvenga nokuda kwekuti Mwari vaishanda naye kudarika zvavaiita nevamwe vavo vose. Maona? Vakamupa kunzwisisa kwepamweya. Aigona kududzira hope nemazvo. Uye aigona kufanotaura zvinhu zvaizoitika nemazvo chaizvo izvo nenzira yazvaizove. Uye iye akanga asinganyengereri. Akaona chiroto chezvisote zviya zvichikotama pamberi pezvisote zvake. Zvino vakoma vake vakamushatirirwa vakati, tinofungidzira zvino iwe muuburuki mutsvene muduku nemamwe mashoko tichazofanira kupfugama pamberi pako rimwe zuva. Asi ndiwo maitikiro azvakaita. Maona? Ko zvaizoitika sei kuti hofori dziya huru dzaizogwadama pamberi pemuchinda muduku uyu asingazivikanwi akamira? Asi vakazviita, vakazviita zvemazviro kwazvo, uye vakadembetera vachikumbira tsitsi. Asi akanga asati ave kutonga ipapo. Munoona? Ipapo akanga achingori muchimiro chemwana. Uyezve tinoona kuti mukudaro kuti Josefa akabviswa pakati pevakoma vake masangano ndokuiswa kwake oga. Maona? Vakoma vake vose munyika. Zvino kwakauya chinhu chikuru kwazvo. Tinocherechedza kuti Israeri chero bedzi vachinge vachigara munzvimbo yavo yavaigara vachiramba varimo, zvino ndicho chimwe chinhu chakanaka, kugara panzvimbo. Panzvimbo chaipo ndizvo chaizvo. Asi vakadzinga mweya. Avo vezvepamavambo nhasi nzvimbo yavo vanoiziva kuti ndivanani nokuda kwezivo yebhaibheri yenjeri. Asi hapana mweya. Vakaramba Josefa, vakamudzingira kunze. Vakanga vasina chavaida kuita nezvake. Iboka revaumburuki vatsvene rinongori, hapana chatinoda chokuita naye. Vakamudzingira kunze ndokumutengesa kunyika. Vakanga vari kunze kweruwadzano rwavo. Zvino nokudaro vakanga vari kubvisa panzvimbo, vakaendeswa zasi kuIjipita panguva yakatevera. Zvino nyaya yevakoma vane godo inonyatsoenzaniswa zvikuru nekudivi remweya remuzuva rino. Tose tinozviziva kuti rimbori godo rakachena, kwete rakachena. Igodo rakare rakasviba rine tsvina. Maona? Hapana kuchena mugodo. Maona? Hapana zvariri, asi igodo rakasviba. Kana pavanoona Bhaibheri rimwe chete uye unhu hwaMwari mumwe chete akanyora Bhaibheri achizvisimbisa pachake, zvino vozviramba izvozvo pasina chikonzero. Rakachena zvakanaka, kwete rakachena. Sokutaura kwandaita, igodo rakasviba. Vachiona Mwari achipodza varwere, achimutsa vakafa, Mwari mumwe chete akararama mazuva avaapostora. Evhangeri imwe chete yavakanyora kuitira rwendo rwuno rwepamweya. Ndimwari mumwe chete anoita zvinhu zvimwe chete. Saka hapana zvimwe zvavari kunze kwekuva negodo. Vakadzinga uye hatisi kuzova nawo pakati pevanhu vedu. Maona? Vanovadzinga. Vakafunga vakoma kuti havazombova nebasa nemunhu akadaro. Saka ko tadii tangomubvisa? Ndizvozvo zvinhu zvimwe chete zvakaitika muzuva rino. Vanofunga kuti nokuda kwekuti machechi edu ave enjeri uye kuti tine gungano revanhu vanopfeka zvinodarika vose, sangano gurusa, vashumiri vakangwara kudarika vose, zvokuti hatina basa nemweya mutsvene nenzira yawaive kareko, nokuti vakazara nemamwe mashoko maitiro anotaura zvinodarika mashoko kuti maseminari avo neavo pfungwa dzekuva kwavo uye nokuuya kwavo pamwe chete nekukurukura nezvechinhu ichi vanogona nokudarika nenjere dzepfungwa dzavo kuisa kereke muurongwa zviri nani pane zvinogona kuitwa nemweya mutsvene. Saka havachisina basa nawo. Chimwe chinhu chatisina basa nacho nhasi uno, avo mazuva aizvozvo akapfuura. Zvino handizvo here? Hatidi mweya mutsvene kuti upodze varwere. Tine vana chiremba. Hatidi mweya mutsvene kutaura nendimi. Tose tiri vanhu vakangwara. Zvino pamunodaro, munobvisa kubva chaipo panheyo dzenyu chinounza upenyu. Jesu akati kumaJudha muzuva rake, hamuna here kuverenga kuti dombo rakarambwa ndiro dombo guru repakona pakagara chivakwa chose? Zvino muri kuona zvandiri kureva? Ndine chokwadi chokuti muri kukwanisa kuzvibata. Ndichochi chikonzero chacho zvino nokuda kwekuti vakafunga kuti havazombova nebasa nawo. Hatidi vanotaura nendimi. Hatidi vanodudzira ndimi. Hatichisina basa nevaprofita vemutestamendi yakare kuti vatigadze muurongwa nemweya mutsvene. Tinounzwisisa. Maona, vakatora urongwa wakagadzirwa nevanhu kuti hutore nzvimbo yemweya mutsvene. Naizvozvo, pane vanhu vakasanangurwa vane mazita avo mubhuku reupenyu reGwayana, havagone kugamuchira zvakadaro. Vane pfungwa yemweya. Zvino nokudaro, havakwanisi kugamuchira zvakadaro. Havatombozvidi zvisinei kana vana baba vavo navana mai vavo vaigara mune ipi zvayo chechi yesangano. Kana chechi yagadzira yaita pamwe, hainganyatsozvitaura pachena. Oh, kwete, havambozvitaura pachena, asi maitiro avo anozviratidza. Herinoi iri shoko. Uye mweya mutsvene unozviratidza pakati peavo kana achinge agona kuvaita kuti vauye pamwe chete, kuti achiri kupodza varwere nokumutsa vakafa uye nokutaura nendimi nokudzinga madhimoni. Saka zvinoenderana nokuti izvo zviri mukati memunhu. Mai Agenbright avo vanga vachifunga kudaro rimwe zuva vagere zvavo panzira vachidzura masora pavakanga vari kucheka tsangadzi. Ndakapfuura nepo nepadivi pavo chaipo, havana kundiziva. Zvino ndakangovarega vachienderera mberi ndakanga ndakatarisa. Zvinocherechedzai mweya mutsvene mubasa rawo guru. Chechi inonzwa kuti haichisina basa nemweya mutsvene. Machechi anokuudza kudaro. Uye varume vanokwanisa kusimuka vogonyatsokupai hurukuru yepfungwa, vanotopotsa vakuitai kuti muzvitende. Zvino ngatimirei ipapo kwechinguvana. Ko, Jesu haana here kuti iri miviri ichange iri pedyo nepedyosa? Zvaitongonyengera kana vasanangurwa dai zvaigoneka. Hurukuro dzenjere dzinenge dzakatsetseka zvokuti zvinozonyengera vanhu. Ivhangeri yayo, varume vayo vanogona kubata shoko nenzira yokuti zvokuti anopotsa akwanisa kuita kuti munhu wenjere kana uri kungovimba nenjere dzavo vanopomera mweya mutsvene uye votora nzira yemunhu. Tiri kuzviona. Zvino ndicho chinhu chimwe chete chavakafunga pamusoro paJosefa. Zvino ndokubva vamubvisa. Uye zasi muIjipita. Tinogona kufunga kuti ndinogona kutora maawa akawanda. Munogona kugara pano kwemakore matatu. Zvino tisina kumbosiya chidzidzo ichocho masikati neusiku, uye tinenge tichiri kungowana modzi huru dzemweya mutsvene. Pfungwa yemweya inogona kutarisa zasi muIjipita. Zvinoyoona kutambudzwa kuchiuya nekuona Josefa achibviswa kuitira kuti kutambudzwa kusimuke. Uye zvadaro nokuona Mwari aine vhiri rake riri mumavhiri, zvinhu zvose zvichitenderera zvakanaka. Toona Potiferi achiramba Josefa, muchiona nhema iya yakataurwa. Zvino toona Josefa mutorongo, uye ndebvu dzake dzakange dzakura, adzingwa kubva pane vakoma vake. Asi zvino kamwe kamwe Mwari vakapindira. Maona, tinokwanisa sei kuona vhiri riya mumavhiri ichifamba zano guru ramwari richifambisa zvinhu zvose kusvika kuexodo ino panguva ino apo vaizodana vanhu vavo kudzokera kunyika zvakare kudzokera panzvimbo panzvimbo iyo pavaizogona kuvaropafadza uye ndokuisa pakati pavo uyo wavakavimbisa kuti vaizoisa pakati pavo vaifanira kunge vari munyika yavo rangarirai vaifanira kubuda munyika yavakanga vari zvinopinda munyika yevimbiso mesiya wavo akavimbiswa asati akwanisa kuuya zvino chechi inofanira kuita chinhu chimwe chete kubuda pakati peboka reavo vanoramba kupinda muvimbiso mesiya asati akwanisa kuratidzwa pamberi pavo muri kuzoona upenyu hwamesiya huchiratidzwa huchiita kuti chechi igadzirire mwenga mudzimai achiroorwa nemurume uye asingawirirani naye kunenge kuchingori kungopopotedzana nguva dzose asi kana murume nemudzimai wake musikana wake mwenga wake kana vari mukwirirana kuzere sembweya mumwe chete nepfungwa imwe chete nokuti vari kuzova nyama imwe chete zvino kana chechi ikagona kuwirirana zvakadaro namwari kusvikira kuratidzwa kwechikomba kunoratidzwa mumwenga nokuti vachazova chinhu chimwe chete chidzidzo chakakura zvakadini zvakanaka zvinorangarirai pfungwa yemweya ichinonga izvi inogona kuona mufananidzo nechinofananidzirwa chacho yochinonga pane chimwe bedzi tinogona kuenda kwemaawa akawanda pachiri tarisai zvinoitika uye seiko tamirira kwemakore ose aya kubvira pachitubu chino chenguva munoziva bhaibheri rinotaura kuti chechi yakatizira murenje uko kwayakariritirwa kwenguva nenguva zvino seiko zvinhu zvose izvi zvakaitika kuti tigo maona achingori mavhiri amwari mukati memavhiri kwosei mwari vasina kuita izvi kare kare apo varume vaigara pasi nemapenzura nemadzimai uye vachiedza kuongorora nguva yacho chaiyo sajudge Rutherford nevamwe vakawanda kuti jesu anouya muna 14 uye mother Shipton vakava naro kumashure shure kwairoro nezvimwe zvakadaro nguva dzose idzi uye munoona kana muchienda neizvozvi nezvavakaedza kufungidzira kubva magwaro munoona vakazvivhiringidza rakavanzika zvemazviri kwazvo uye zvingaitike sei kuti gwaro rizvipikise pachezvaro apo jesu akati hapana munhu anoziva miniti kana awa maona vanongotora chidimbu chimwe chete chegwaro zvino vobatirira pachiri unofanira kutora chinhu chacho chose zvadaro kana mwari vari mazviri zvino mwari vanozozviratidza kuti ichokwadi sekupodza kwamwari kana chisiri chokwadi zvino hachisi chokwadi mwari havanei nechekuita nazvo asi kana vakachiratidza kuti ichokwadi zvino chinenge chii chokwadi sezvo jesu mwari vakati kana paine mumwe pakati penyu ari muprofita kana wemweya ndichataura naye uye kana zvaanotaura zvikaitika zvadaro munzwei ndizvozvo asi kana chiprofita chake chapotsa zvino mwari havagoni kukanganisa havana magumo havakanganisi vane masimba ose uye havagoni kukanganisa saka kana ari munhu ari kutaura zvino zvinoraridza munhu wacho kana akataura mashoko ake pachake anokundika asi kana akataura shoko ramwari hazvikundiki nokuti ndimwari vari kutaura zvino kufemerwa kwake kunobva kuna mwari uye kuno zvinongofanira kunge zviri izvi ndiyo nzira yakataurwa namwari yekuziziva nayo ndiyo nzira iyo bai mutestamendi yakare vakati kana vakasataura zviri maererano nemurau nevaprofita chikonzero ndechekuti havana upenyu mavari hamuna chiedza mavari ndizvozvo vanofanira kutaura zviri maererano nemurau nevaprofita uye chiprofita kana chimwewo chinhu chinofanira kunge chichienderana neshoko kana chisiri chakatsveyama maona zvino tinoona kuti zvose izvi zvakaitika nokuti kumirira rumutsiriro mamethodist malutheran mabaptist macambelites nevamwe vose vakasiyana-siyana vakava nerumutsiriro rwavo rwakakura venazarene pilgrim holiness mapendekost vose vakawana rumutsiriro rwavo rwakakura asi exodo huru haisati yasvika Sei, Mwari vakaudza Abrahama kuti vaizomuchengeta munyika imomo, asi kusarurama kwava Amori kwakanga kusati kwazara. Zvino Mwari vakamirira mukutsungirira. Vanhu vacho vari kungoedza kufungidzira, vari kuona gwaro rakananga kune chimwe chinhu, rakananga chaiko kune chimwe chinhu. Vakati, rino ndiro zuva racho, ino ndiyo nguva yacho. Asi munokundika kunzwisisa kuti kusarurama kwavaAmori hakusati kwazara. Mazana mana emakore vaizenge vachifamba zasi muIjipita uye vozobudiswa. Asi chaizvoizvo vakagara makore mazana mana nemakumi mana nokuda kwekuramba muprofita. Vakatozotambura mamwezve makore anenge makumi mana zasi ikoko murenje Mwari vasati vavabuditsa. Mozisi akanga ari kunze murenje makore makumi mana asati adzokera kunovadzikinura. Muri kuona? Makore makumi mana akadarikidza nguva akapfuura nokuda kwekuti vakaramba mharidzo. Zvino makore makumi mana munguva yaMwari anenge kuda miniti imwe nechidimbu kunguva yedu. Ndizvo zvakaita mutsauko wacho. Chiuru chemakore rinongori zuva rimwe chete bedzi. Maona, haitombosviki miniti zvachose. Cherechedzai imomo. Zvino tave kupererwa nenguva. Sei? Mwari vanga vari kuita mwoyo murefu, vakamirira, vakatarisa. Akarega maLutheran achisimuka murumutsiriro ndokuita sangano. Vakarega maMethodist achisimuka murumutsiriro ndokuita sangano. Ndokurega John Smith Church Baptist ichisimuka norumutsiriro rukuru ndokuita sangano. Ndokuita kuti maPentecost vasimuke nekudzoreredzwa kwezvipo ndokuita sangano. Kusvikira kusarurama kwanyatsozara. Zvino Mwari vanenge vaneta. Zvino kunozouya Exodo. Uye tinozviona kuti vanhu pachezvavo vanogona kuona zviri kumashure munguva yakapfuura kuti chinhu chacho chakatukwa. Vanotora chigodo nehanzu yakanaka yekuBhabhironi zvakare. Uye ndicho chinhu chakatukwa pakati pevanhu. Apo munhu anoedza kuisa pfungwa dzake pamusoro pezvinhu. Tinofanira kugara neshoko iroro. Ndiwo murayiro waMwari wakati musabata kana chinhu hacho muguta iri. Guta rakatukwa, musachibata. Siya chakadaro. Zvino Akani akafunga kuti aigona kutora chigodo ichi chendarama. Zvino agorarama zvakanakisa sezvakaita nyika yose nehanzu yakanakisa yekuBhabhironi. Oh, unawana Akani vari mumusasa. Maona? Asi chinhu chacho chakatukwa uye chicharamba chakatukwa. Chakatukwa kubvira paNicene Council, paNicea Rome. Chagara chakatukwa kubvira ipapo. Asi Mwari varega kusarurama kuchizara kusvikira nguva dzevaAmori dzave kuda kuzadziswa. Uye zvino munhu wese ane kunzwisisa kwepamweya, rangarirai ndinoramba ndichitaura. Kunzwisisa kwepamweya unokwanisa kuona kusarurama kwenyika ino kwazadziswa. Yakagadzira sangano ndokugadzira zvesangano nesangano nesangano, uye zvino yabatana ndokuzvibatanidza nezvimwewo. Kusarurama kwazadziswa. Yava nguva yeExodo, nguva yekudanira kubuda kunze kuenda kunyika yevimbiso. Kwete vimbiso imwe wenyika yekungoenda kwairi, asi musha, millennium, nguva yekudanira kubuda kunze. Kusarurama kwenyika ino ndichazvirovedzera zvakare manheru anhasi, Ishe vachitendera. Kwazara, yava netsvina. Munoti, hama Branham, nyika yamunogara mairi hongu changamire. Zviro kwazvo. Munoti, semugari womuUnited States hamufaniri kutaura zvakadaro. Kana zvakadaro, Eria haifanira kunge akadanira chituko pamusoro peIsraeri apo iye ari muIsraeri ipapo. Vamwe vose vaprofita havaifanira kunge vakatuka nyika iyi yavainge vari vaIsraeri pasi payo. Asi vakangotaura bedzi, kwete pfungwa dzavo, asi shoko rashe. Maona, zvinongoenderana nokuti uri kutora kufemerwa kwako kuchibva kupi. Zvinongoenderana nemauyiro akuri kuita. Kana kuchipesana neshoko, siyana nako. Ndinobvunza chero munhu zvake kuti araridze kuti izvi zvinopesana neshoko. Ko Bhaibheri harina here kutaura muna zvakazarurwa 13? Ndimo munowanikwa nyika ino. Nyika ino namba yayo igumi nenhatu. Nyika yemadzimai, mudzimai muBhaibheri. Mudzimai ari pamakobiri edu. Inyika yemadzimai. Ndiko kunotangira kuora kwemadzimai, tanga uko kwazvinoperera. kuora kwa katangira mu Edeni, nokusatenda shoko ramwari. Kuno ndiko kwaka chechenya vaparidzi, vechikadzi, nezvimwe zvose. Chine nyika inobva muHollywood, nyika yakaipisisa pasi rose, kurambana kwakawandisa, kudarika pasi rose, rasanganiswa pamwe chete. Maona? Sei, muchazviona nerimwe remazuva, ichi vachitendera. Muchaona kuti sei, chini ichakatukwa. Munogona kuona upofu weze kurambana izo Satan zvakaisa pamaziso evanhu. Tiri munguva yakaipa kwazvo, magumo edu ave pedyo sa nokusvika zvino ndinotenda. Vaora, kuora kusvika pamwongo, inoonekwa muna zvakazarwa 13, namba yegumi nenhatu, uye rangarirai, yakasimuka segwayana, rusununguko rwekunamata, asi yakazogamuchira simba kubva kuchikara. Mufananidzo wakaita saicho, uye yakataura nechisimba chose, uye ndokuita zvinhu zvimwe chete zvakaora zvakaitwa nechikara mberi kwayo. Zvinondiudzei kuti hazvina here kuprofitwa kunyika ino. Chinano chevaAmori chave kutokwana, nokuti vari kutoshanda kare machiri. Uye kunyange papa wedu mutsva, chinangwa chake chikuru ndechekubatanidza hama pamwe chete. Zvino kuziso renyama ndicho chinhu chokuita, asi mumaziso aMwari zvinopesana nemweya mutsvene. Hatikwanisi kuvhengana nazvo, uye chechi yose ichadanirwa mubatanidzo uyu. Budai kubva muchinhu ichochi nokukasika kwamunogona. Muchatora munembo wechikara musingazive zvamuri kuita. Budai mazviri. Ndinotenda kuti pfungwa yemweya inogona kuzvibata. Ndine chokwadi chokuti munozviita, asi handizive kunze uko. Zvisinei, haukwanise kushanyira nyika dzose, unogona kutumira matepi kwairi. Mwari vachava nenzira yekubata pfungwa iyo kunze uko kwakadyarwa mbeu iyoyi. Ndizvozvo. Zvino painongorohwa nechiedza, yatoenda, inotora upenyu. Semudzimai muduku patsime akati, hechoka icho, mudzimai akachibata. Budai kubva muchini icho chakatukwa. Chakatukwa, ndiudzeiwo vakambova rimwe rikamuka zvakare. Ndiudzei rimwe chete rakasimuka risina kuzowa. Saka munogona kuona kuti chinhu chacho chakaipa. Zvakanaka. Kusarurama kwakanga kusati kwazara kwevaAmori. Nokudaro vakambogara nokumirira pasati pava neExodo. Asi vaAmori vavakazadzisa kusarurama kwavo, zvadaro kwakauya Exodo yepamweya, kana kuti Exodo yapanyama, kutungamirira vanhu kunyika yepanyama. Uko kwakambogara muAmori wepanyama ndokuidana kuti inyika yavo. Uye kusarurama kwevaAmori sangano vakazvidana kuti chechi kwenguva yakareba, kusvikira kusarurama kwavo kwave kuda kutozara. Pari kuuya Exodo, apo Mwari vacharatidza kuti ani ndiani. Apo chechi pachayo, mwenga waJesu Kristu uchabudiswa muExodo kupinda munyika yakavimbiswa. Muimba yababa vangu mune dzimba dzakawanda. Munzvimbo iyi haufanirwe kuenda ikoko ugonorwa sezvavakaita. Yakatogadzirirwa kare. Kana tabenakere ino yeugaro yevhu yaparara, tine imwe nechekare yakatimirira kuti kwandinenge ndiri nemiwo munenge muriko. Exodo huru yave pedyo. Tarirai kuti Mwari vakaita sei Exodo iyi. Zvavakagadziriro dzavakaita zvinotombonzvera kwechinguvana. Zvadaro, totarisa nhasi. Zvakanaka, cherechedzai. Exodo iyi isati yavapo, pakasimuka mumwe Farao akanga asingazive Josefa. Maona, Farao akanga asingazive Josefa. Akanga asingazive Josefa. Ko Josefa aimiririrwa nei? Chikamu chemweya muExodo iyi yemweya. Kunosimuka zvino tine rusununguko, mudzimai akariitirwa kwenguva nenguva nechidimbu chenguva. Asi pokupedzisira kwakasimuka mumwe Josi kana mumwe Farao anotonga neudzvanyiriri, akanga asingazive rusununguko rwekunamata, achivabatanidza pamwe chete. Musazvirega zvichikupfuurai. Pakasvika nguva apo pakawana Farao aifanira kuuya kutanga. Zvino masangano akanyatsopfumvura ndokurarama sedavi rakapfekerwa pane mumwe muti mumuzambiringa wamaziro kwazvo wechikristu, asi uchiri kubereka michero yawo yepakutanga. Madzimai asina kupfeka zvakanaka, varume vananyanjere uye vachiramba simba remweya. Asi murarama pasi pezita rechurch echikristu kuzambiringa wakapfekerwa. Asi muridzi wemunda ari kuuya zvino kuzokwanura mapazi emuzambiringa uyu sezvaakareva kuti aizoita. Avo vose vasina muchero vachakwanurwa vozokandwa mumoto vogoparara. Chinhu chinorwadza kuchitaura, asi chokwadi dzimwe nguva chinoita sechinorwadza. Sezvatichangobva mukutaurirai kuti Mwari vanotora, vanopfuudza vana vavo nemumvura dzakadzika, nemujecha rinonyudza nezvimwe, vanozviita nenzira iyoyo. Rangarirai, hari inofanira kupwanywa kuita zvimedu zvidimbu, zvimedu zviduku kuti igoumbwa zvakare. Nokukuiwa zvakare. Zvinoita sechinhu chakaipisisa kwazvo kuiparadza. Asi inofanira kuitwa saizvozvo kuitira kuti hari iumbwe zvakare. Vasi kana chero chinhu chauri kuda kugadzira. Paiva naFarao akasimuka akanga asingazive Josefa. Zvino ndiko kwaive kutanga kwemavambo. Ndiwo aive mavambo eExodo. Zvino chinhu ichi pachakatanga kuumbika pasi pesimba rematongerwo enyika ndokutanga kuumbika, Mwari vakatanga kugadzirira kusarurama kweAmori kwakanga kwazadziswa. Nguva yakavimbiswa Abrahama yakanga yakwana, uye nguva yerudzikinduro yakanga yave kusvika. Zvino Mwari vakatendera mumwe Farao kuti asimuke akanga asingazive Josefa. Zvino Ramesis akazvarwa. Zvino muchirema Seti kwakauya Ramesis. Zvino Ramesis ndiye uya akanga asingazive maropafadzo aJosefa. Uye akanga asingazive kuti divi remweya rainge rakaita sei. Akanga angori nyanjere pazvinhu zvematongerwo enyika, zvokuti akagona kutora Ethiopia nedzimwe nyika dzose nesimba remauto. Uye ndizvo zvoga zvaaiziva zvesimba remauto. Uye ndinofunga kuti kana chero upi munhu ari wemweya anogona kuona zviri kuitika. Tiri kuwana Farao asingazive chinonzi rusununguko rwekunamata. Apo mutungamiri wenyika yedu paakapika pabasa rake, akaramba kupika kune zvakadaro kuti anotenda murusununguko rwekunamati. Ko rimwe zuva riya patakanga tine mubvunzo uya wezverusaro raganda zasi kumaodzanyemba, apo uya gavhuna weAlabama, ndinoshuvira kuti dai ndakwanisa kutaura nemushumiri uya Martin Luther King. Ko murume uyu angava sei mutungamiri achitungamira vanhu vake mumutei werufu? Dai vanhu ava vanga vari nhapwa, ndingadai ndiri zasi ikoko ndakabvisa bhachi rangu ndichirwira vanhu ivava. Havasi nhapwa, vagari vemunyika, vagari vemunyika ino. Inyaya yekuenda kuchikoro. Vanhu ava kana vaine mwoyo wakaomarara uye vasingazivi zvinhu izvi, haukwanisi kuisa muvanhu zvinhu zvemweya mune zvakarovedzerwa imomo nemasimba ezvematongerwo enyika. Vanofanira kuzvigamuchira vobarwa patsva, zvadaro vozoona zvinhu izvi. Asi murume uyu dai ndaingokwanisa kutaura naye achitungamira vanhu ava vakakosha pasi pezita rechinamato mumutei werufu, uko kwaachauraya zviuru nezviuru zvavo. Havagone vanongotora chete divi repanyama. Murume uyu, hama yechitema, paya pakava nekumukira kukuru kuya muLouisiana. Ndakanga ndiripo panguva yacho. Apo avo pane mushumiri wechitema, hama yakakosha, akasimuka ikoko ndokuti akakumbira vemauto, ndingataurewo here navo vanhu vangu? Zvino mushumiri uyu mutana akasimuka kunze ikoko ndokuti ndinoda kuti mangwanani ano handina kumbobvira ndakanyara neruvara rwangu. Musiki wangu akandiita zvandiri. Ndizvo zvaanoda kuti arambe akaita. Ndizvo zvaanoda kuti munhu wese arambe akaita. Anogadzira maruva machena nemaruva eblue nemaruva emaruva ose. Musaaite vasanganiswa. Musaavhenganise. Munopesana nemasikirwo. Akati, handina kumbobvira ndakanyara neganda rangu kusvikira mangwanani ano. Akati, pandaona vanhu vangu vachisimuka vachiita zvinhu zvavari kuita iye zvino, akati, zvinoita kuti ndivanyarire. Oh, Mwari, ropafadzai inzwiri. Akati, muchango konzera dambudziko. Ndokuti, tarirai zvikoro zviri kuno. Dai tanga tisina zvikoro. Ndokuti, zvingadai zvakasiyana. Asi ndiani ane zvikoro zvakanakisa muno muLouisiana? Ndokuti, ngatitorei semenzaniso. Guta redu, Shreveport. Akati, pane chikoro chevachena chiri necheuko, chikoro chakare. Vakati vakira chimwe, havana kana chimwe chokushandisa chinhu, chimwe chete chinotambiswa nevana. Tine ruvanze rwakazara. Uye kunze kwaizvozvo, vakati vakira duhino rakakura guru remabo revana vedu. Uye tine vadzidzisi vakanakisisa vangagona kuwanikwa. Ndokuti, kosei muri kuda kuenda ikoko, apo tine chiri nani kuno, ko dambudziko renyu nderei, akadaro. Zvino vanhu ava iva vakavhariridza inzwi. Ezvoka, munoona kufemera kwakaipa. Vanhu ava vaiva nhapwa. Ivo ihama nehanzvadzi dzangu. Dai vari nhapwa ndaiti, ngatibatanei navo uye tigodzika nemumugwagwa tichipikisa chinhu ichi. Havasi nhapwa. Vagari vemunyika vane kodzero dzimwe chete sedzine munhu wese. Asi kunongori kufemera kuri kubva mugehena. Kuti zvikonzere kuti miriyoni yavo iurayiwe. Vanotanga kumukira hurumende zviro kwazvo ndizvozvo hazvina kunaka. Varume nemadzimai vane kodzero dzavo pachavo, hama dzedu dzechitema nevedu vekuJapan neveyero, vachena vatema necheru dzavangori, hapana mutsauko muruvara rwavo naMwari. Tose takabva kumunhu mumwe chete, Adama. Asi Mwari vakatipatsanura ndokutipa ruvara rwakasiyana. Ngatigarei takadaro. Dai ndaiva munhu weyero, ndaitoda kuramba ndiri munhu wekuJapan kana muChina, ndiri munhu mutema, ndaitoda kuramba ndakadaro. Mwari vakandisika ndakadaro. Chaizvoizvo, pane zvakawanda pamusoro perudzi rwevatema, izvo verudzi rwechichena vanofanira kuve nazvo. Havanetseki vari pamberi pane zvemweya, pane zviuru zvezvinhu pamusoro pavo, izvo vachena havatomborina. Mwari akavasika vakadaro. Ndiani angaimba zvinodarika kwaya yevatema? Ndekupi kwaungagona kuwana manzwi? Ndakavaona vachibva kumamisha seri uko, vasingazive kuti ndiri kupi ruoko rwerudyi nerweruboshwe. Marudzi avo 30 kana 40 akasiyana-siyana. Vanoimba zvokuti nyanzvi dzinomira ipapo woti, handimbokwanisi kusvika pakadai. Akadzidzisa makwaya kwemakore, zvino mumwe anenge achimba neinzwi ete riri pamusoro neriri pasi nezvose. Anoti, teerera kwavari, zvakanyatsokwana. Kunyange mundimi dzakasiyana, vane chipo. Asi munoona, zvinhu zvose izvi zvinofanira kuitika, zvose nokuda kwemunhu wezvematongerwo enyika, uyo wamakasarudza imi vanhu nemichina yenyu ine chitsotsi. Uye rimwe zuva, apo gavhuna uya akamira ipapo, akagadzwa ndokusarudzwa muhofisi iyi nevanhu. Zvino nyaya yezverusarura ganda zviri maererano nebumbiro remutemo inoti, dunhu roga roga rinogona kutora pfungwa dzaro pacharo pamusoro pazvo. Akanga asina hanya, asi akaverenga bumbiro remutemo ndokuti, zvino zvikoro zvinotsigira rusarura ganda. Vane chikoro necheuko, uye vaingori vana vaviri vechitema vaida kupinda muchikoro ichi. Ivo vaine kureji yavo pachavo. Asi akamira akati, chii? Akatongoverenga bumbiro remutemo. Zvadaro, pazvakasvika kune muchinda wachinaye kumusoro kuno, asingazive Josepha rusununguko, achinyengerera mavhoti evatema, uye vasingazive kuti ibato reRepublican rakavasunungura pakutanga. Vachitengesa kodzero dzavo dzeudangwe kune chinhu chakadaro, kuvatungamira mumute werufu, kuratidza kuti urongwa hwese hwakaitwa nemunhu hunofanira kuwa. Ndizvo chaizvo. Zvino vaKennedy vakaisa pasi pehurumende vachengeti ava. Zvino ndokutuma varume ava kudzokera kunotarisana nemadzibaba avo aive akamira apo pasi pebumbiro remutemo. Zvakatyora bumbiro remutemo zvakare. Ndokuti hatisi kuzorwa, kwete changamiri. Uye ndokuti ndine tariro yekuti nyika inoona kuti hatichisiri kurarama pasi pehurumende yegutsa ruzhinji, asi pasi peutongi hune chisimba hwemauto. Munoziva chitaurwa chakare, kana wangova mudemokrat wekumaodzanyimba uchagara wakadaro nguva dzose. Handizive hangu iye zvino. Chokwadi, munhu achanga aine pfungwa dzakakwana dzekuti aite chimwe chinhu. Maona, siyai vanhu vakakosha ava vakadaro. Musavauraya zasi uko. Semuchinda uya akapfuura hama iya nekumusana pane umwe usiku nepfuti, uye vana vake vaduku nemudzimai vari mumba. Handina basa kuti ndiani. Zvakazvidzika nekushoreka. Hongu changamiri, ndingada kuva mutongi panyaya iyoyi kamwe chete. kupfuura murume uya ari kuuya kumba kwake mudzimai wake nevana mugari womunyika ane kodzero dzekumirira zvaanofunga kuti zvakanaka munhu wakanaka mufananidzo mumagazini relife kakomana kaduku kaya kachichemera baba vako zvino mumwe mupengo kunze uko tokumupfuura nekumusana akamuhwandira ndizvo zvaunowana kana ukaramba kristu ndizvozvo chaizvo ndipo pasvikwa nenyika yose zvose pasi pezvematongerwo enyika zvinonyadzisa zvikuru asi ndizvo zvatakanga tichida takazviratidza musarudzo ino iyi mwanakomana wangu muduku ati kwandiri mangwanani ano baba madzibaba epakutanga pavakauya kuno vakanga vari here vose veimwe iyi chechi yesangano vakanga vari here vose ndokuti vakanga vakapfeka here majasi makuru ndikati kwete mudiwa vakauya kuno kuitira rusununguko rwekunamata ndizvo zvavakavinga kuno kuti vabve pasi pezvinhu zvakadaro munoona kwazvasvika zvino zvinoratidza umambo hwese uhwu hunofanira kuwira pasi ndinofanira kukurumidza chimwe chinhu ndinonamata kuti hama Martin Luther King kuti zvemazviro kwazvo vagopepuka vanoda vanhu vavo pasina kupokana asi dai vakangoona kune kufemirwa kwavo zvinobatsirei toti waenda kuchikoro paine miriyoni yenyu varere pasi vakafa ko handizvo here kuenda kuchikoro kungori zvimwe chetezvo zvino zvenzara dai zvaiva zvezvimwewo nhapwa murume uyu aiziva munhu anofira chitendero kupira upenyu hwake kune zvakadai chikonzero chakakosha uye chinenge chiri chikonzero chakakosha asi kungoenda kuchikoro bedzi ini ini handizvione maona handi kungo kuti mweya mutsvene uri kuwirirana naye zvachose pane izvozvo zvaita kuti vanhu vasagadzikane muboka renyonganyonga munoona sezvakangoita Hitler uko mujerimani akavatungamirira mumuteyo werufu majerimani akakosha uye vakaradzika mabhiriyoni kana mamiriyoni vakaita murwi mumwe pamusoro pemumwe uye ndicho chinhu chimwe chete chaicho uye rangarirai ndiri patepi muchazviona mumashure pamwe mushure mokunge ndaenda ndizvo chaizvo zvichaitika vanhu vakakosha vachafa zasi ikoko senhunzi vanotanga kumukira hurumende vose vachena nevatema vacharwa zvakare uye vofa senhunzi zvino munowanei mushure mokunge zvapera boka revanhu vakafa asi pakasimuka farao akanga asingazive josefa chinhu chimwe chetecho nhasi pane munhu asimuka zvino ndokutora mhiko muwhite house uyo asiri kuzopika kumhiko yake asiri kuzotora mhiko yake yokuti anotenda murusununguko rwekunamata ko uyu papa mutsva ari kuti kudini mumwe zvinhu zvina zvaainazvo chimwe chazvo ndechekubatanidza maprotestendi nemakatorike pamwe chete zvino kumunhu wenjere ndicho chinhu chokuita asi maerera nebhaibheri ndicho chinhu chisingafanirwe kuitwa uye bhaibheri rakati vachazviita ngatiendei mberi zvishoma panguva ino Ramesesi muijipita akanga ari kukura simba rake riri kukura munhu wenyama Ramesesi akanga ari kukura munhu wenyama ati kristu ari kukura zvino kubudikidza nezvematongerwo enyika atove kare kuwhite house mune zvokunamata aita kuti vanhu vose vavhiringike kusvikira zvemazviro kwazvo vachazvigamuchira uye vakuru vemasangano chaizvoizvo chechi yose iripo munyika itorimo nechekare mumubatanidzwa wemachechi Ramesesi ari kukura uye vose vari kubatana pamwe chete uye ndizvo zvavachava nazvo uye zvinoitei zvinogadzira simba chikara chakafanana nechekutanga zvino pane kutambudzwa kuri kuuya pane avo vose vasiri kuzobatana nacho uye nokuramidzana nguva panenge pachisina zvino unenge watotora munembo usati ndichazozviita ipapo zviri nani uzviite iye zvino Ramesesi akanga ari kukura asi rangarirai apo Ramesesi akanga ari kukura achitora simba rekutonga muijipita mwari vakanga vaina Mozisi murenje akanga ari kukurawo zvakare Ramesesi akanga aine urongwa hwezvematongerwo enyika mwari vakanga vaine urongwa hwepamweya pasi pemuprofita akanga agadzirira kudzika zasi kunotaura nevanhu vari vaviri vari kukura zvakare achange ari mangange rimwe ramazuva ano nguva yacho haisi kure apo pachauya mangange sezvepanyama sokutaura kunoita gwaro zvepanyama zvinofananidzira zvepamweya haukwanise kubva pazviri hezvoka zviri chaipo pamberi pemeso enyu tarirai chechi zvino iri kudanira kunze iri kuuya musimba mweya mutsvene uchidzika pasi zvakavanzika zvamwari zvichizarurwa uye zvichiiswa muurongwa maona uye ipo pano chaipo atori nechekare muwhite house zvino church iri kuzunganidza pamwe chete. Amen. Kwete sangano kubva musungwa wekusarurama kure neva Amori vanhu vakasununguka. Oh, Mwari vakanga vaina Moses uyo aizova muprofita wavo kunyange akanga atoprofita kare uye zvikaratidza kuti akanga ataura chokwadi, asi zvakadaro akanga ari muchikooro chemurenje akavanzwa kubva kunyika yose, asi akafundiswa ndokudzidziswa kunze uko murenje. Vavengi vanopa zano nguva dzose urongwa hwake, uye kusatenda kunozvigamuchira nokuti muvengi ndiye chiratidzo chenjere. Zvino rangarirai, panongori nevaviri, musazvikanganwe. Panongori nemasimba maviri, rimwe isimba repamweya remweya mutsvene, rimwe racho ndidhiabhori achishanda nesimba renjere, nokuti ndipo paakapinda napo mubindu reEden kubudikidza nemasimba enjere kuita kuti Eva atende mukunzwisisa kwenjere zvichipesana neshoko zvakanyatsojeka zvachose vana vanogona kuzvibata. Maona, maona, uye ndizvo zvazvagara zvakaita nzira yose zvichidzika. Hezvinoi izvi muIjipita mangwanani ano pane simba renjere riri kushanda muna Ramasesi richimuunza kuutongi uye rikamusimudza uyo asingazive rusununguko kurega izvo zvakaitwa naJosefa, izvo zvakaitwa nechechi pakutanga. Uye zvino tinoona chinhu chimwe chete, simba rekushandisa njere riri kudzengerera mumachechi uye rasimuka kusvika kumusoro kune vezvekunamata asina basa nezvakataurwa nebhaibheri. Vane urongwa hwavo pachavo, hazvisi izvo zvakataurwa nebhaibheri, ndeizvo zvakataurwa nechechi. Zvino maprotestanti vakapindawo mazhiri kusvikira mapoka avo maduku serino. Zvakanaka, chokwadi, zvakanaka, ndinoziva kuti rinotaura zvakati, asi ndinokutaurira mazuva iwayo akapfuura mufananidzo weumwari uye vachiramba simba. Gwaro rose mubhaibheri rinonongedzera ikoko. Zvino munoona kuti sei ndiri kuda kutepa izvi zvino ndozvitumira kuvanhu. Nguva yasvika, chokwadi chinofanira kuzivikanwa. Eksodho yave pedyo. Maona, chikamu chezvenjere chinoratidzika zvakakwana, uye chakakwana, chakanyatsonanga, asi chakakwana kufemera kwaSatani. Uye zvino nguva dzose apo uyu Ramasisi wezvenjere akanga ari kukura ari kuuya pachigaro cheushe, uye rangarirai, akarerwa semukoma waMozisi. Munoona, mukoma waMozisi, mumwe wavo aifanira kutora chigaro chezvenjere sezvakaita Josefa kuvakoma wake. Zvino chii chavakaita naJosefa muduku? Vakamudzinga kubva mushoko. Shoko ndimwari. Zvino vakadzinga shoko ndokugamuchira chitendwa. Zvino chitendwa chakura kusvika pasimba. Oh, Mwari, regai vanhu vazvione. Ko ndingashandisa sei rimwe inzwi? Ko ndingawedzera kuzvijekesa zvakadini nemagwaro pasi pokufemera kwemweya mutsvene kuti tiri pano? Oh, munoti zvakanaka zvino dai zvakabva kuna Pope John kana Pope Nyingi Nyingi kana Bishop Nyingi Nyingi. Munoona here kuti Mwari vakatora mugari wemurenje muduku asingazivikani? Moti, ko zvingazotsauka zvose sei? Mwari vanoshanda nemunhu mumwe chete, kwete nemapoka. Nemumwe chete Mwari vachitora wavo vachitora wavo. Chiri choga chavaifanira kuve nacho aingori munhu mumwe chete wavaigona kushanda naye. Ndizvo zvoga zvavanoda mumunhu mumwe chete. Vakaedza kuva navo nemumazera ose dai vaigona kuwana munhu mumwe chete. Vakawana munhu mumwe chete mumazuva aNoa, munhu mumwe chete mumazuva aEria, munhu mumwe chete mumazuva aJohani Mubhabhatidzi, munhu mumwe chete bedzi ndiye wavanoda. Mumazuva evatongi vakaedza kutora munhu mumwe chete, Samsoni, ndokumupa simba guru kwazvo, asi akaritengesa kumudzimai ndokupofomadzwa. Muvatongi handiti Mwari ndiye mutongi. Maona, munoona, nhasi vari kuedza kuwana munhu mumwe chete wavanogona kuisa ruoko rwavo, anotaura chokwadi, anenge asingatye nacho, asinganyengereri, anenge asina kuomarara pazvitendwa. Munhu mumwe chete wavanogona kubata muruoko rwavo uye nokuratidza kuti shoko ravo ipenyu uye kuzviratidza kuti vapenyu. Ndinotenda kuti vanogona kuwana munhu akadaro agogadzirira. Ndinotenda, ndinozvitenda, ndinongori kutenda Bhaibheri zvakakwana, kutenda kuti vanokwanisa kumuwana ndizvo chaizvo. Uyo anozotaura chokwadi. Mushure mechinguva tinoona kuti mushure mekupfuura nemuzvikoro zvose izvi, zvinotarirai, muvengi anotaura chimwe chinhu, pfungwa yenjere, nokuti muvengi ari kushanda nepfungwa, uye pfungwa inogara pasi yotanga kushandisa njere pazviri, uye yoti, zvino imbomira zvishoma. Handizvo here kuti kanzuru, ndakataura nemwe murume pane rimwe zuva, zvino iye ndokuti, tarira Billy, anoshandira Public Service Company. Murume akanaka, zvino akati, ndinoda kubvunza chimwe chinhu. Ndokuti, uri muIrish? Ndikati, hongu changamiri. Ndokuti, ini ndinoti nyari nokuda kwazvo. Asi, zvakadaro ndiri. Zvino iye akati, zvakanaka. Ndokuti, hauzivi here kuti iwe chaizvo izvo, zvemazviro kwazvo, unofanira kunge uri mukatorike. Ndikati, ndiri. Mukatorike wepakutanga. Munoziva, chechi yekutanga yaiva chechi yekatorike. Munoona kwayasvika nhasi, yakatangira paPentecost, asi masangano akaiisa payave zvino. Tarirai, zvino Pentekosti yakanyatsodzoka ndokuita sangano, ndokuita chinhu chakaitwa nechechi yekatorike yekutanga, uye vave kuda kutove kure sezvavari. Sezvavaiva makore zviuru zviviri, zvino makore makumi mashanu avaunza pedyo nokudaro. Maona, akati, hautende here kuti kana boka riva nepfungwa dzekunamata ezvoka, vakagara pamwe chete vagoonesana nepfungwa chimwe chinhu, uye boka rose rinogona kuwirirana, haufungi here kuti vane zenge zvishoma? Nokuti ndinouya kuzokunzwa uchiparidza. Ndokuti, asi handiwirirani newe. Ndakati nzira yoga yaunokwanisa kuratidza kuti kuramba kwako kwakakwana kuzviratidza nebhaibheri. Akati, Bhaibheri harinei nechokuita nazvo. Ndikati, kwauri rinogona kushaya basi, asi kwandiri rine chose chekuita nezvazvo. Munoona ishoko. Zvino iye akati, haufungi here kuti boka revanhu vane pfungwa dzekunamata vakagara pamwe chete vanogona kuva zviri nani iye nokuva nechokwadi chokunge vari mugwara pane mumwe muchinda muduku asina kudzidza sewe pachako? Ndakati, zvakanaka. Ndokuti, une basa rei rokutaura chimwe chinhu uchipesana nebhai kana uchipesana nechechi yedu? Apo pakambova kudzika nemuzera rose, pakava nekanzuro yekutanga yechechi sokutaura kwawaita. Ipapo pane umwe usiku takazvinzwa pazera yechechi rekanzuro yemubatanidzwa wemachechi ichiungana paNicaea, Rome. Zvino ndokugadzira chechi yeRoma Katorike. Ndokuti, hauzive kwaiva nezviuru zvevarume vemweya, varume vakatumwa naMwari vakanga vagere mukanzuro iyoyi. Uye haufungi here kuti pfungwa yavo iri nani pakuziva kuda kwaMwari pane yako zasi kuno, mushure mokunge Mwari varatidza nemuzviuru zviviri zvemakore kuri chechi iri pachokwadi? Ndakati, havana kumbozviratidza. Ndikati, kana chechi iyi iri chechi yaMwari, regai tiione ichiita sezvakaitwa nechechi yokutanga zvino. Regai tiione ichiita zvinhu zvavaiita pakutanga. Apo kunyange Bhaibheri rinotaura kuti hakuna kana katsanga kana vara imwe chete richakundika kwariri. Zvino akati, ani nani achabvisa shoko rimwe chete kubva pane izvi kana kuwedzera shoko rimwe kwariri, chikamu chake chichabviswa. Zvisinei kuti iye Ecumenical Council kana chero zvachingava kubva mubhuku reupenyu apera basa. Akati, Billy, uri kungokanganisa. Zvino ini ndakati, zvakadaro, ndinofungidzira pane imwe nguva Israeri iine chimiro chikuru pavakanga vapatsanuka sezvakaita maprotestant nemakatorike nhasi. Israeri yaida kuramba iri Israeri. Asi ndakati, takazoona kuti vaiva namambo ainzi Jehoshafati, murume akarurama uyo akaedza kuchengeta mirayiro yaMwari. Asi vaiva nemumwe kune rimwe divi kuno ainzi Ahabhu, uyo akaroora mumudzimai zvematongerwo enyika achiedza kuwana ushamwari neimwe nyika. Zvino ndokuroora mumwe wevanasikana vavo Jezebheri. Zvino ndokuuya naye zvakare pakati pevanhu vaMwari. Chinhu chimwe chete chatiri kuita, uye nokuunza mukati, zvino akava mutongi achiita kuti Ahabhu ataure zvakati, uye nokuita kuti Ahabhu ataure zvokuti. Chinhu chimwe chete chavari kuita zvino. Zvino ndakati, mangange akauya. Vaida kubatanidza machechi maviri aya pamwe chete sezvavari kuedza kuita zvino. Uye kuna Ahabhu, uye kunyange Jehoshafati munhu wemasangano akati, hongu, zvichange zvakanaka. Vanhu venyu, vanhu vangu, tose tiri vaKristu, tose tiri vatendi, ngatiuyei pamwe chete. Asi paakasvika pamangange akati, haufunge here kuti tinofanira kuenda kumunamato pamusoro pazvo? Tinofanira kubvunza kuna She. Zvino iye akati, hongu, akadaro Ahabhu. Saka akati, rega ndikutaurire, ngatiwanei muprofita waJehovha. Asi muri kuona, Ahabhu akanga aine urongwa hwaaifunga kuti hwaive hwaShe. Akati, ndine mazana mana avo vakafunda uye vakadzidziswa, uye vanoti ivo vaprofita vechiHebheru sezvinoita mapoka evashumiri nhasi uno. Zvino vakavaunza kunze ndokuvabvunza mubvunzo zviri maererano nemaperero aizoita hondo. Zvino vose vakauya pamwe chete ndokubatana sezvinongoitwa neEcumenical Council nhasi. Zvino vakauya nemubvunzo, endai ikoko, Ishe anemi, nokuti chokwadi chaizvo nyika iyi ndeyedu. Zvino todzinga vaSiria kubva imomo kana vaFiristiya, tovadzingira kunze nokuti nyika yacho ndeyedu. Zvinoita sezvinhu zvakanaka kwazvo, maona. Asi zvakadaro, pakadzika mukati memwoyo waJehoshafati, hazvina kudairira zvakanaka. Ndinoziva kuti une vashumiri vemubatanidzo wamazana mana vakadzidziswa zvakanaka ikoko, uye vose vari muhumwe kusvikira vakagadzira nyanga mbiri dzesimbi. Zvino ndokuti zvanzi naJehovha, asi hatigone here kungowana mumwezve? Akati, regai mambo vasataure kudaro, munhu wezvematongerwo enyika akadaro. Regai mambo vasataure kudaro, nokuti varume ava varume vakadzidziswa. Ndakavadzidzisa ini pachangu, ndizvozvo, maona, ndizvozvo. Ndakavadzidzisa varume ava, asi pane mumwezve, asi ndakamuvenga, maona. Ndokuti ndini Kaya mwanakomana waImura, asi ndokuti ndakamuvenga. Hapana zvaari kunze kwekungove mupanduki pakati pavo. Anogara nguva dzose achingovatsiura, anogara nguva dzose achindiudza kuti ndakatadza. Tarira umambo hwangu, hongu, utarise, ona nyonganyonga yauri mairi. Onai sangano renyu nhasi vaine mufananidzo wekunamata, asi vachiramba simba racho, maona. Munogona kunge makawanda zvakadarika nemiriyoni, uye zvakadarika nechiuru, uye muine varume vakadzidziswa zviri nani, asi muri papi mumweya? Simba rako riripiko raiva muna Samson paakanga akamira ipapo? Sezvandakataura pane rimwe zuva, nechimiro chake chose chaive chakakura, uye nyama dzose dzirimo imomo, asi pasina upenyu imomo. Mweya wakanga wamusiya, akanga asagoni kuzvibatsira. Kamwana kaduku kachimutungamirira kwese kwese, meso akapofomadzwa nokuda kwemumwe mukadzi. Ndizvo zvimwe chete zviriwo chechi nhasi ichitungamirwa nezvematongerwo enyika, mabhishopi, vakuru vakuru, uye nezvimwe zvinhu zvose zvakasiyana. Varume vachiita zvose zvavanogona kuti vawane kubudirira nezvimwe zvose. Ko, tave papi? Saka kana tichinge tasvika pachinano ichi, vakatuma ndokunotora Imura, kana uyo kwete Imura, asi Mikaya mwanakomana waImura, vakatuma ndokunomutora. Zvino akaprofita akavaudza kuti Ahabhu akanga ari kuzourayiwa kana achinge aenda ikoko. Archbishop uya akamuwatsura nembama pamuromo. Akanga akatendeka nezvazvo. Akati, ko, mweya wamwari waenda kupi pawabva pandiri? Ndokuti muchaona. Ndokuti muisei muchirongo, muisei mujeri remukatikati, mumudyise chingwa chekusuwa nemvura dzekusuwa, uye kana ndichinge ndadzoka murugare, ndokuti ndichashanda nemuchinda uyu. Zvino Imura achiziva kuti akanga ari akarurama kuna Mwari, sei chiratidzo chake chaienderana neshoko. Akanga ari muprofita, uye mweya wake nechiratidzo chake zvakanga zvichienderana nemazvo nemuprofita Eriya. Akati, kana mukadzoka zvachose zvinoreva kuti Mwari havana kutaura neni. Zvino ndakati kumuchinda uyu, ndeupi akanga ari pachokwadi? Ecumenical Council, apo varume vakasanangurwa mazana mana vakagara pamwe chete vakasarudzwa nevanhu, kana kuti mumwe mupanduki mumwe chete muduku akasarudzwa naMwari? Zvakanaka. Akati, zvakanaka, ko, unozoziva sei mutsauko? Ndakati, dzokera kupurani. Ko, tingaziva sei mavakirwo echivakwa kunze kwekunge paine purani? Dai vainge vakamira zvishoma. Zvinovaona kuti muprofita uya Eriya akatuka Ahabhu, uye ndokuti imbwa dzaizonanzva ropa rake, uye dzakazviita. Ko, aizogona kuropafadza sei izvo zvakanga zvatukwa naMwari? Ko, ungagoropafadza sei chero chinhu chakatukwa naMwari? Buda kubva muchinhu chacho, enda kure nacho, uya muna Kristu. Amen.
zvino cherechedzai asi muvengi ane zvaachakutaurira. Muvengi ane chinhu chaachataura. Zvigadzirire uye pfungwa yenjere inoti tizvo chaizvo. Ndipo paiva nehama yakakosha iyi. Murume uyu akati, zvinoita sokunge, tarirai pano, munoziva kuti, kana isitose tikange tiri pamwe chete, sechechi imwe chete, haufunge kuti tinenge tiri zviri nani kudarika kupararira kwatakaita zvino. Hazvinzi kuti here sokunge zvakanaka, kana ose maprotestanti nemakatorike vaigona kuuya pamwe chete, zvinovosvika panzvimbo yavanogona kuwirirana. Asi vaviri vangafamba sei pamwe chete, kunze kwokunge vachiwirirana. Ko mungazvigona sei? Apo rimwe boka pano risingatendi mukupodzwa, rimwe racho richiti rinotenda, rimwe racho rinozviisa munguva dziri kumashure. Vamwe havatombotendi Bhaibheri. Zvino ungaisa ava pamwe chete, chii chaunowana? Mwari havasi muvambi wenyonganyonga. Mwari vasati vatomboisa chechi yavo muurongwa, vakamirira kwemazuva gumi neusiku kusvikira vave panzvimbo imwe chete vari muhumwe. Zvino kwakauya Mweya Mutsvene kuzotungamirira, kwete imwe ecumenical council. Maona, ndine tariro yokuti mazvibata. Cherechedzai, ndiye munhu asingatendi, asina kutendeka kushoko raMwari, asingacherechedzi zvinotaurwa neshoko, asi anocherechedza zvaanofunga. Ndizvo zvakaitwa naEvha pakutanga, akavimba nekushandisa njere. Satani akati, zvinoona pano apa, hazvisi zvinhu zvine musoro here? Ndinoziva kuti shoko rinotaura izvozvo. Asi mira zvishoma, hazvina musoro here kuti unenge wave zviri nani kana ukaziva chakanaka nechakaipa? Handiti hongu, zvino ndokubva autora. Ichokwadi, ndizvo zvazviri nokushandisa njere. Zvino kusatenda kunoenda nguva dzose pakushandisa njere, asi kutenda hakumbodzibata. Hazvainge zviine musoro here kuna baba vedu uye anova iye baba vokutenda kwedu Abrahama kuti tiri vake kubudikidza tiri muna Kristu? Hazvainge zviine musoro kuti mudzimai ane makore makumi matanhatu nemashanu okuzvarwa uyo waakanga agara naye nguva dzose kubvira achiri musikana haana kukwanisa kuita mwana? Zvino paakanga ava nezana remakore kana makumi mapfumbamwe uye iye aine zana kunyange zvakadaro pasina mwana, hazvaiva nemusoro here? Rimwe boka ravana chiremba nezvesainzi vakaongorora Sara voti, handiti chibereko chake chakaoma, tsinga dzemukaka dzakaoma makore makumi mana akapfuura. Mwoyo wake pazera iri haakwanise kupinda marwadzo ekuzvara. Handiti kunongori kushandisa njere, asi Abrahama akazviramba. Haana kudzedzereka pavimbiso yaMwari kubudikidza nokusatenda. Zvichipesana nokushandisa njere, haana kudzedzereka pavimbiso yaMwari zvisinei kuti zvaivei, nokuti akanga agutsikana kuti Mwari vanokwanisa kuita zvose zvavakati vaizoita. Zvinoko varipi vana vaAbrahama mangwanani ano? Imi vashumiri munotya, munotyira chingwa nemvura yenyu mumugwagwa, kana mukasiya Bhabhironi iyi, ko kutenda kwenyu kuripi? Dhavhidhi akati, ndakambenge ndiri muduku, asi zvino ndakura, harisati ndakamboona vakarurama vachisiyiwa vakadaro. Kana mbeu yake ichipema zvokudya, musambotya, garai makatendeka kuna Kristu. Asi kusatenda kunobata kushandisa njere, ndizvo zvakwakaita. Zvino mazvibata, kusatenda kunobatirira pakushandisa njere zvinhu zvamazuva ano. Kutenda hakuzviiti. Kutenda kunotarisa kushoko, asi kutenda kunozviisa pachako padombo risingazungunutswe shoko raMwari rekusingaperi. Amen. Kutenda hakutarise pakushandisa njere. Handina basa kuti unogona zvakadini kuratidza kuti zvinozova zviri nani. Kana shoko rikati kwete, kutenda kunozorora ipapo. Ndiyo nzvimbo yeugaro hwekutenda. Ndinoda kukubvunza iwe muRutherani mangwanani ano, imi maBhaptisti, newe muKatorike, newe iwe chero zvauri, imi vanhu vemumasangano pasi rose, ko ungaisa sei kutenda kwako pasangano rako apo iro richipesana neshoko? Une kutenda kwemhando yakaita sei? Une simba renjere, kwete kutenda? Nokuti kutenda kunouya nokunzwa, kunzwa ecumenical council. Ungaferi, zvakanzi unogona kuzviwana izvozvo muOld Ladies Birthday Almanac, asi haufi wakazviwana mushoko raMwari. Kutenda kunoya nokunzwa, uye nokunzwa shoko raMwari. Amen. ndiudze munhu mumwe chete anogona kutaura chimwe chinhu chinopikisana nazvo anoti ishoko ramwari apo matenga nenyika zvichapfuura asi shoko iri harifuuri kutenda kunotora shoko senzvimbo yako yekuzororera kunokwira kuenda pamusoro chaipo pedombo rokusingaperi Kristu Jesu shoko rinororara ipapo rozorora regai mhepo dzivhuvhute regai madutu azunguze kwakachengeteka nokusingaperi kunozorora ipapo chaipo pashoko iroro ndipo apo kutenda kutenda kwechokwadi kwechikristu kunozorora nzvimbo yekuzororera ishoko nokuti rinoziva kuti mwari vanozviratidza pachavo kuti vakurusa pamusoro pemhando dzavo dzose hazvinei kuti zvinoraridzika kuve zvakaipa zvakadini uye kuti muvengi apinda zvakadini uye zvichiraridzika sokunge vakundwa kutenda kunoramba kuchiziva zvino kunemi varwere ndiri kuda zvakadini kunyatsozvirovedzera kana uchinge wabata kutenda uku kwekuti uri kuzopora zvose zvose zvinhingampinyi nezvimwe zvose zviratidzo zvose manzwiro ose anogona kuratidza kuti uri kufa haumbotsukunyuki nzvimbo yako yekuzororera uri muugaro huri mushoko ramwari apo kutenda kutenda kwechokwadi kunogara ipapo kwete kutenda kwekabanga zvino kwete tariro asi kutenda tariro iri kunze kunoku ichitarisira kupinda kutenda kutori mukati nekare kuchitarisa kunze zvino kuchiti zvatoitika maona ndiko kutenda ndipo apo kutenda kunotora nzvimbo yako yekuzorora nokuti kunoziva kuti mwari havazombofi vakaita kuti muvengi aende pamusoro pavo havasati vambozviita kutenda kunozviziva izvozvo saka zvisinei kuti chinhu chacho chinoratidzika zvakadini noa akaziva kuti areka ichagara pamusoro pemvura maona yakazviita zvemazviri kwazvo dhanieri aiziva kuti mwari vaigona kuvhara muromo weshumba vana vechihebheru vaiziva kuti mwari vaigona kumisa moto jesu aiziva kuti mwari vaizomumutsa zvakare nokuti shoko rakati handizosiyi mweya wake mugehena uye handingaregi iye muzodziwa wangu achiona kuora aiziva kuti kuora kunouya mumaawa makumi manomwe nemaviri akati mukati memazuva matatu ndichamuka zvakare maona wakatora nzvimbo yako yokuzororera yekusingaperi muugaro hweshoko ramwari zvino ndokumirapo kushandisa njere kunoedza nokukwanisa kwese kucherechedza zvakanaka iyi nzira iyi inofanira kunge iri nani iyi ndiyo yacho inoratidzika zviri nani nokuda kwekuti wakatarisa nepfungwa yenjere unogona kuratidza kushandisa njere asi haukwanisi kuratidza kutenda nokuti kana ukagona kukuratidza kunenge kuchisiri kutenda asi kutenda kunongoziva shoko bedzi nevimbiso uye kunotarisa kune chinhu icho chausingaoni kutenda ndirwo rubatso rwezvinhu zvinotarisirwa nechiratidzo chezvinhu zvisingaoneki haukwanisi kushandisa njere handikwanisi kuratidza kuti zvichazoitwa sei handizivi kuti zvichaitwa sei handizvizive asi ndinozvitenda ndinoziva kuti ndizvozvo nokuti mwari vakataura kudaro zvatopedzwa ndicho chikonzero ndichiziva kuti izvi ndizvo chaizvo ndinoziva kuti shoko ndiro chairo ndinoziva kuti mharidzo ndiyo chaiyo nokuti iri mushoko uye ndinoona mwari mupenyu vachifamba mairi vachiratidza tiri muexodo chokwadi zvemazviro kwazvo kunyange rufu pachezvarwo harikukwanise kuzunguza kutenda varume vanongomira mukati chaimo nerufu mukati vakanyatsotarisana nerufu zvinovodanidzira kukunda kwerumuko pauro rufu rumborera rwako rwuripiko guva kukunda kwako kuripiko maona nokuti kristu akamuka uye vose vari muna kristu vachauya pamwe chete naye pakuuya kwake maona hazvigone kushanduka hongu kutenda kunoita shoko ramwari nzvimbo yeugaro hwako hwezororo rako rekusingaperi kunogara mushoko ramwari cherechedzai zvakare zvinoti chine imwe nguva shoma zvakare kuda maminitsi makumi maviri nemashanu kana imi musina basa nazvo ndinoda kuenderera mberi netepi ino kwechinguvana cherechedzai mambo mutsva akauya akanga asingazive Josefa nderipi raive zano rake rekutanga rekuparadza simba reIsraeri raive pavana vavo ndizvo here akaedza kuparadza vana vavo zvinonyatsoteererai dhiabhori mumwe chete ari mune imwe mhando yeumambo. Akaedza kuparadza mwanakomana waMwari oga. Maona, paradzai vana kutanga vasati vawana zvavatanga kuita. Diabhori ishiri yakangwara kwazvo. Ine mhando, anoziva kurova chinhu chacho chisati chatanga. Anozviziva, maona. Chinhu choga chaunongogona kuita kumukunda uvimba naKristu uye wozvininipisa. Zvinoomurega achikutungamira. Maona, hauna imwe nzira yaunokwanisa kuzviita. Simba rako rekushandisa njere harigone kuzviita. Unofanira kuzvitenda. Ingovimba naye, iye ndiye mufudzi. Harichibasa remakwai kudzinga munhu, ibasa remufudzi. Asi makwai anofanira kugara nemufudzi kuitira kuti agare akachengeteka. Ndiyo nzvimbo yangu yandinogara ndakachengeteka. Iri muna Kristu. Uye Kristu ishoko. Ndiyo nzvimbo yakachengeteka. Cherechedzai. Diabhori ari muchimiro cha Ramesis mambo. Chinhu chokutanga chaakaita kwaiva kuparadza vana nerufu rwepanyama. Zvino mwanakomana waMwari paakangoberekwa akanga abva kuIjipita. Nokuti Mwari vakaparadza Ijipita ndokuituka, haina kuzombodzoka kuwazva yaive kubvira ipapo. Zvino akanga ave muRome. Satani akaendesa chigaro chake kuRome. Zvino chinhu chokutanga Rome chayakaita kuzviparadza zvose, kuwana kuva nechokwadi. Diabhori muurongwa weRome akaedza kuparadza chii? Mwanakomana waMwari pakutanga. Diabhori mumwe chete. Zvino nhasi aita chinhu chimwe chete pasi pechiratidzo chemweya zvino chezvinamato chinobubura chiKristu, uye vachitora vasikana vedu vachivarodza kuvakomana vechikatorike. Zvinovo vaita kuti vakudze vana vavo vari makatorike kuti vaparadze simba rekune rimwe divi. Heroka iro dhimoni renyu, heuno uyo diabhori wenyu akagara pazvikomo zvinomwe, akapfeka korona iri muutatu, angori neunhubu nemano, akangwara, akachenjera senyoka, mbeu yenyoka, vana vake vachishandisa mano mamwe chete enjere. Tarirai, zvino vakauraya vana panguva mbiri dziya. Vakauraya vana nechii? Kaviri, zvinorangarirai, tarirai, kaviri aka. Uye zvino, kechitatu. Maona, akauraya vana panguva mbiri dzekutanga nerufu rwepanyama. Zvino nguva ino yekupedzisira, ari kutora vana ovauraya nerufu rwepamweya, achirodza nevamwewo. Vekumwe, ko Daniel, haana here kutaura chinhu chimwe chete muumambo hunhu hwedare nevhu kuti vachasanganisa mbeu kuedza kuparadza simba revamwe vanhu? Uye ndizvo zvavari kuita. Kusvikira vave nechinhu chacho zvino, vave nemutungamiri wenyika. Zvino chinhu chinotevera chaunofanira kuita kuisa mukadhinari imomo. Kuisa makurukota ehurumende ose imomo. Zvino zvadaro, chii chauchazoita? Chinhu chinotevera chavanoita, vanotora mari yavo uye vobhadhara chikwereti cheUnited States. Zvino voikwereta kubva kuchech. Zvadaro, munenge matotengwa zvachose. Zvino tiri kurarama nhasi tichibhadhara zvikwereti zvekune dzimwe nyika ikoko nemari yemutero ichange isati yabhadharwa kusvikira makore makumi mana apfuura. Hatichisina mari, asi chechi ndiyo inayo. Ko Bhaibheri hairiti here akanga akashongedzwa nendarama uye ini zvangu? Asi iwe ndiwo maitiro ainozviita nawo. Munoona, kurodza vanasikana venyu, vasikana voroorwa nevanakomana venyu, vokudza vana venyu vari makatorike. Ndizvo chaizvo, vovauraya nerufu rwepamweya. Ko Bhaibheri harina here kutaura kuti achamukandira mumubhedha wezvenyika nokuuraya vana vake nerufu rwepamweya? Zvakazarwa 17. Maona, rinogara nguva dzose riri shoko. Handina basa nekwaunoenda. Rinoramba riri shoko. Rinofanira kukwana mumufananidzo. Kana rikasadaro, harisi shoko. Harisi shoko. Ukasakwanisa kuriita kuti ripfuure nemubhaibheri rose, zvadaro rinenge rakatsveyama. Tarirai, panguva ino, Mwari vakanga vari kudzidzisa muranda wavo pabasa rake, vachimudzidzisa kure nemeso avo, kunze kwemazano avo, urongwa hwavo. Muri kuzvibata here? Kunze kweurongwa hwavo hwemasangano, Mwari vakanga vari kudzidzisa munhu kuitira kuchinangwa chavo. Vakangorega zvichienda mberi. Ndokumurega achiroora uye ndokuva nemudzimai nevana vake. Mwana Geshomu akanga ari kurarama upenyu hwakanaka kwazvo, vachimuropafadza kunze ikoko. Asi nguva dzose vakanga vari kumugadzirira, vachimudzidzisa. Mwari nemuvengi wavo vakazviita panyama zvino, sezviri kungoitwawo naMwari nemuvengi wavo pamweya zvino. Vakavauraya nerufu rwepanyama, iye zvino nerufu rwepamweya. Maona, Mwari vakanga vari kugadzirira munhu wepanyama muprofita wavo kuenda zasi kuijipita uye satani akangari kugadzirira Ramesis munhu wake wepanyama maona achigadzirira mumwe panyama chii kuti auraye zvachose kana kuti abatanidze vaijipita nevaHebheru pamwe chete ovaita kuti varambe vachivashandira ndosaka zvakaoma kwazvo kuti pfungwa ifunge zvinopesana neurongwa hwedzidzo hunokwanisa kuratidza zvauri kutaura maona ndizvo chaizvo pfungwa yayo ichangoramba nguva dzose ichienda kune zvedzidzo vananyanjere nevanoshandisa pfungwa havatomborioni makamboona here 10 commandments yaCecil DeMille ndinofungidzira kuti vakawanda venyu makaiona handitendi kuenda kumabhaisikopo zvinhu zvose izvi asi ndakakurudzira chechi kuti chero ane hake kana vakasawana rimwe kunze kwairori avo vangada kuriona zvinenge zvakanaka kana vachida kuriona nokuti handingarega kutanga dzimwe hama dzangu dzakaenda vakauya vakandiudza handina kumboenda kune rimwe kwemakore pakupedzisira ndakadzikako parakanga riri panzvimbo iyi pamunoonera muri mumotokari ndakaritarisa ndikaona zvarakanga riri zvino ndakati kuchechi kana muchida kuenda kunoriona zvakanaka hero iroka rakanga rakanaka rakarurama kuti sei mano aya adhiabhori kuti aiva nemanomano akadini imomo mawiro aa akaita imomo kuti auraye vana vaya uye kuti pfungwa yokushandisa njere yakazvitora ndokuzvitenda nokuti vaigona kuzviona zvakanga zvine musoro zvaiva mwari nguva dzose vachidzidzisa muprofita wavo uye kuti ijipita yakanga iri kudzidzisa mune zvematongerwo enyika Ramesisi uyu kuti azotonga zvino mangange makuru akauya rimwe zuva pakati pesimba rekushandisa njere neremweya zvino Ramesisi navana mwari vake vose akanga akamira kunze uko achidurura mvura kuu kuropafadza mwari wenairi mwari vakamurova uye ropa rakapfachuka richibva maari aiva nee ndakafunga kuti zvakanga zvichishamisa maona kuona zvakaitika zvino tarirai vananyanjere vanoshandisa pfungwa nguva dzose uye haakwanisi kuona divi rezvemweya nokuti anoshandisa njere hapana akagona pane nguva ipi zvayo havakwanisi kuzviona zvino havana kugona kuzviona mumazuva aEriya ko uyu muprofita mutana ane chiso chine mazindebvu mwari vandiregerere nokuda kwekutaura chinhu chakadaro asi ndinokanganisa uye mwari vanoziva kuti ndiri kuedza kuzviita kuti zvive zvenhando sokugona kwandinga aita kuitira kuti mugoona mweya wamwari sapauro akati handina kumbouya kwamuri nemashoko ekunyengera neuchenjeri nokuti pfungwa dzenyu dzinoenda kuuchenjeri asi ndakauya nesimba remweya mutsvene kuti yenyu kuti tariro yenyu neruvimbo zvigozorora kwete pauchenjeri hwevanhu asi pasimba rerubuko rwajesu kristu ndosaka ndiri kuzviita kuti zvive zvisina maturo zvakadai pakudana muprofita mukuru weumwari ane chiso chine mazidebvu nokuti anogona kunge anga ari chinhu chisingatarisike kumira padivi remuprisita akashonga zvakanaka zvino iye ozviti munhu wamwari mutarirei waigona kuona uchene hwemuprisita uyu mupfungwa yenjeri waigona kuona chishongo chaive chiri mumusoro wake uye neiya yakasunamiswa uye neefodhi iri pano pachipfuwa chake waigona kuona mafuta ekuzodza epanyama pandebvu dzake achimhanya achidzika kusvika pamupendero yehanzu yake waikwanisa kuona moto yezvipiriso ichibvira tsika dzose dziri muurongwa zvino ndizvo zvingadai zvakaenderwa nepfungwa yenyama ndizvo zvavari kuedza kuita nhasi ziso siwo remunhu wemukati asi munoona ziso remweya riri seri mukati meziso iri vakatarisa mutana uyu airatidzika kuva neukushe mwemvere aine mvere pachipfuwa chake uye akazvimoneredza nechipenga chakakura chedehwe regwai chedehwe aine bhanire muchiuno chake aine zvichida asina shangu mutsoka maoko maduku akaondoroka nyama dzakarembera pasi sezvizvi uye nendebvu chena dzakazara pachiso chake chose nechimuti chakakokonyara muruoko rwake akamira ipapo asi ziso remweya raigona kuona simba ramwari richifamba kunze uko nokuti rakanga riri maererano neshoko kwete zvinoonekwa nenjere zvinoonekwa neziso repamweya uye ziso repanyama nhasi rinoona chechi ine mukurumbira nekuwadzana nameya weguta kana ani zvake vari mune aya machechi emasangano uye vanotadza kuona simba remweya mutsvene apo rinogona kumutsa vakafa nekupodza varwere uye kuti maona ivo vanotarisa Hollywood ivo vanotarisa vanhu vari mumugwagwa madzimai nhasi vanofunga handidi mudzimai uyu Suzi ndeve kuchechi akagerwa vhudzi rake anopenda kumeso munhu wese muguta anomufarira handizive nezvekudenga maona kana zvichipesana neshoko mwari havazvitsigire ivo vanenge vachitsigira zvinovapikisa pachavo vanenge vave kuramba shoko ravo pachavo uye ngazvizivikanwe mwari havafe vakaita zvakadaro kunyange matenga nenyika zvikapfuura mudzimai akagera vhudzi chituko mumeso amwari kana mudzimai anopfeka hanzu yakafanana neye murume maona ziso remweya rinozvibata vanoraramira upenyu huchazouya pfungwa yenyama inorarama ichifunga zvinhu zvepanyama zvezuva rino cherechedzai zvino mwari vari kuita izvi kunyange zvakadaro vanhu havana kuzviziva pfungwa yenyama yaifamba nekushandisa njere mwari vari kudana zvino eksodho yepamweya apo pavakadana eksodho yepanyama yevanhu vavo vari kudana eksodho yepamweya nhasi kuna ani wavo vasanangurwa vavo kuvasanangurwa vavo bedzi zvino ijipita haina kugona kuona israeri iri pachokwadi kunyange ropa regwayana rakanga riri pamukova nepachikumbaridzo nezvinhu zvakanga zviri kuitika uye mwari zasuko vachifamba vari muprofita uyu uye vachitora shoko remunhu vomuita kuti amirepo zvino otora tsvimbo yainge akazembera zvino onongedzera kumabvazuva zvino oti ngakuuye nhunzi dzigomomotera vaijipita ndokudzokera hake zvino munhu wese akati hapana chaitika hapana chaitika asi muchinguva chishomanani zinhunzi regirini rakatanga kubhururuka richitenderera mushure mechinguva dzakanga dzave kuda mapaundi maviri panzvimbo yakareba nokupama mayadhi imwe chete nokuti munhu akataura zvisikwa kuti zvivepo paiva naRamesis nyanjere akanga akamira ipapo akanga achipikisa munhu chaiwe zvokunamata uye achipesana nemweya wamwari mupenyu zvino pfungwa yenyama yaingoona Rameses bedzi asi pfungwa yemweya yakaona vimbiso uye ndokuiona ichizadzikiswa saka kana Joshua naKarebhi vakati vaAmareki nevaHivhi nevaJebhusi sokunge vakanga vasipo asi vakakura zvakapetwa kaviri kana katatu kana pane zvavaiva zvino pfungwa yepanyama pakadeshi bhaniya apo vatsori pavakaenda mhiri ikoko ndokuti hatikwanise kuzviita isu vakakurisa saka tinenge mhasho padivi ravo asi Karebhi naJoshua vakaona vimisi yamwari ndokuti tinogona nokupfuurisa kuzviita sei vakanga vakatarisa mwari vakati ndakupai nyika iyi maona pfungwa yenyama haizvione pfungwa yemweya inozvinhonga uye sei ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu ko sei vaijipita vasina kuona zvinhu izvi nokuti vakanga vasina kusanangurwa mwari vakaudza Abrahama zvisati zvaitika mazvibata imi chechi yakavata mwari vakaudza Abrahama zvisati zvaitika mbeu yako ichava vatorwa muijipita kwemakore mazana mana zvino ndichazovaburitsa ndicho chikonzero vakazviona nokuti vakanga vakatemerwa kuzviona vaiva vasanangurwa israeri yakasanangurwa kuona chiratidzo chamwari zvino vakabuda muijipita uko kwakapararira vasingatendi uye nhasi mwari vari kudana vasanangurwa vavo mbeu yepamweya yaAbrahama kuburikidza nokutenda kwaaiva nako mushoko ramwari hamuone here mbeu yepamweya nhasi havaone chechi injere inoona shoko uye iri kudanwa kubva mumasangano makuru aya kupinda muupo waJesu Kristu zvanga zvakajeka here mazvibata here zvakanaka tichaenderera mberi vasanangurwa bedzi chiremba DLPH havazvione havana kusanangurwa. Uye rangarirai kusanangurwa uku. Kuri kuuya zvino, hakungori kuenda kune imwe nyika, kuenda mukubwinya. Uko mazita avo akanyorwa mubhuku reupenyu reGwayana. Kwete pasi pekaGwayana kaduku kepanyama kamuka kakaburitsa Israel kunze zvokuti vaigona kudzokera kumashure vobva vadzokera. Asi iyi haikwanise. Iyi iri pasi peropa reGwayana ramwari rakaurayiwa nyika isati yavambwa. Uye mazita avo akaiswa mubhuku reupenyu reGwayana nyika isati yavambwa. Uye vari imomo vakasanangurwa. Zvino kana chiedza chapenya pavari, saizvozvo madziro emasangano anodonha achibva pavari. Zvino hevanoi vachiuya, ibvai pakati pavo, ndizvo zvinoreva Mweya Mutsvene mumazuva ano okupedzisira. Musabata zvinhu zvavo zvinotsvina, ndichava Mwari kwamuri, imi muchava vanakomana nevanasikana kwandiri. Zvino, tarirai, Israel yakanga yakatarisa, vaiziva kuti Mwari vanoshanda nevaprofita vavo, ivo shoko rinouya kwavari. Zvino ivo vanouya kuzoriona, uye vakariona. Zvino chiratidzo chenjere tiri kuchiona zvino, kuti vari kutenda kumasangano avo, vachiri muzvitendwa zvavo. Zvakadaro ivo sezvakanga zvakaita Bharamu, uyo akauya pamusoro pechikomo, apo paiva neIsraeri, paiva neIsraeri. Kwete nyika, vakanga vachingori vanhu, vakanga vari kungombeya mbeya, uye vaine mhosva. Zvino Moabhi, hama yavo, nyanjere, munhu aive muurongwa, akakwira kumusoro kwechikomo, aine mubhishopi, kana muprofita wakanga vainaye, zvino ndokugadzira aritari, ndokupisa zvibayiro zvakafanana. Asi akakundika kuona shongwe yemoto nedombo rakarohwa raive pakati peIsraeri. Saka ndizvo zvazviriwo nhasi, pfungwa yenjere yakanga yakatarisa kumuremekedzwa akanga akamira ipapo, vanokundika kuona dombo rakarohwa. Kunyange mubhishopi pachake anotadza kuona simba reMweya Mutsvene kudanidzira kwamambo mumusasa, vanotadza kuzviona. Saka ndizvo zvazviriwo zvakare nhasi, Mwari vari kudana vanhu vavo pavakasanangura, uye vakasanangurwa izvozvi. Uye zvino vakasanangurirwei? Rumuko. Uye imhanduro yechiratidzo chavari kuvaratidza, chiratidzo cherumuko. Chii chavakanga vari kuvaratidza kareko? Chiratidzo cherudzikinuro, kuvadzikinura kubva muutapwa. Chiratidzo chesimba rinokwanisa kupfiga matenga, kana kuti matenga asvibe. Uye zvino vari kuratidza simba rerumuko rwemwanakomana wavo ari kurarama pakati pavo, kuvamutsa kubva mubwiro iri nenzvimbo yemarinda iyo yatiri mairi, kuenda kunyika yavakativimbisa. Chiratidzo cherumuko, kudana kubva muIjipita repamweya neBhabhironi repamweya. Kuziva, regai nditaure izvi chinyararire zvino kuti muzvibati. Vari kuzviita neurongwa humwe chete hwavakamboita nawo pakutanga, chinhu chimwe chete chavari kuita, kupofumadza meso evasingatendi, kuzarura meso evanotenda. Uye cherechedza zvematongerwo enyika zviri kuzviita kudivi rezvenjere, zvematongerwo enyika nechechi, zvematongerwo enyika nechechi dzakawanda zvose. Uye rimwe divi rakavanzwa kwavari, chikonzero chepamweya. Mwari vakatora murume mumwe chete murenje, ndokumudzidzisa, zvino ndokumudzosa, ndokusikotora chisimba, uye ndokubudisa vanhu. Muri kuona zvandiri kureva? Havakwanise kushandura urongwa hwavo. Ndimwari, havafe vakashanda neboka, havana kumbozviita. Vanoshanda nemunhu mumwe chete, uye vakadaro, uye vachazviita. Zvino vakavimbisa muna Maraki 4, vaizozviita, ndizvo chaizvo. Saka heino ivimbiso yavo, izvo zvavaiva, vimbiso yezvavakati vaizoita. Uye hezvinoitiri pano, vanhu vakadini tinofanira kuve tichifara vachivapa chiratidzo nechiratidzo cheshoko ravo rakavimbiswa. Shoko rakavimbiswa, vakavimbisa kuti vaizozviita. Uye ivo vachadzoredza kutenda kwevanhu, mwoyo yevanhu kudzokera pakutenda kwemadzibaba epakutanga ePentekosti. Vakavimbisa kuzviita, kuratidza zviratidzo zvavo. Uye sezvazvakanga zvakaita mumazuva eSodoma, ndizvo zvavichava mumazuva ekuuya kwemwanakomana wemunhu. Ko, imhando yechiratidzo chakaonekwa nemachechi paSodoma? Ko, chechi yenjere yakaonei? vaparidzi vaviri. Ko chechi yepamweya yakasanangurwa. Abrahama neboka rake vakaona Mwari vachiratidzwa mumutumbi wenyama, wenyama yemunhu waigona kunzvera mweya uye nokukwanisa kutaura zvaitaurwa naSara kumashure kwake. Sezva zvaiva mumazuva aRoti, ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Tinoona Mweya Mutsvene pakati pedu achiita chinhu chimwe chete, uchishanda uri munyama yemunhu. Ndiyo nguva yacho. Maona, tatova pano vachamari. Ndizvo zvoga imwe Exodo yavepo. Asi zvinocherechedzai, vakazviita nechii? Cherechedzai uye mupfeke kufunga kwenyu kwepamweya. Dai Mweya Mutsvene waisa padivi kopisi iya yakare yokushaya hanywa zvino. Uye mutarisisi, Mwari kana vakaita sarudzo yokuita chimwe chinhu neimwe nzira, havafe vakaishandura. Mubindu reEden, vavaida kudzikinura munhu kumudzosa mukuwadzana, vakatora sarudzo raiva ropa, vakaedza dzidzo, vakaedza masangano, vakaedza kuisa pasi pehurumende nezvimwe zvose, uye hazvishande. Vanongori nenzvimbo imwe chete apo Mwari vanosangana nemunhu, ndipo pasi peropa rakadeurwa. Sezvazvaiva muEden, hazvina kumboshanduka. Nzvimbo yoga Mwari vakasangana mumazuva aJobho paiva pasi pegwayana rechibayiro. Nzvimbo yoga yavakasangana mumazuva eIsraeri pasi pegwayana rechibayiro, sezvavakaita mubindu reEden pasi pegwayana rechibayiro. Nzvimbo yoga yavanosangana nhasi hamusi mumasangano. Vanoitirana naro nekukakavadzana mumwe nomumwe, kwete mune zvevachechi. Vachiri kuita chinhu chimwe chete, kwete mukushandisa njere. Vose vakavhiringika, asi pasi peropa regwayana mutendi wese anogona kusangana nokuyanana apo pane upenyu. Mwari vakasarudza mumazuva eExodo, vakadanira boka kunze. Zvinokubva muboka iroro, ndinoda kuti mucherechedze chimwe chinhu. Vakangowana vaviri vakaenda kunyika yechipikirwa. Chii chavakasarudza chokuvaburitsa kunze nacho? Zvematongerwo enyika, sangano. Vakasarudza muprofita aiva nechiratidzo chemweya cheshongwe yemoto kuitira kuti vanhu vasakanganise. Zvakataurwa nemuprofita chaive chokwadi. Zvino Mwari vakadzika pasi shongwe yemoto ndokuzvisimbisa pachavo, ndokuraridza shoko ravo. Ndizvo here? Ndizvo zvavakaunza Exodo yavo yokutanga, Exodo yavo yechipiri. Mwari nguva dzose vanofamba muutatu, vanokwaniswa muutatu. Mose munocherechedza maparidziro angu. Zvinogara nguva dzose zviri zvitatu, zvinomwe, nomwe kupedziswa. Zvitatu ndiko kukwaniswa kwavo, kudhonza kwekutanga, kwechipiri, kwechitatu, uye o zvose, zvinhu zvose. Maona, kururamiswa, kucheneswa, rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, zvinhu zvose. Maona, cherechedzai chii chavakaita Exodo yekutanga. Vakatuma muprofita akazodzwa neshongwe yemoto. Zvino ndokudanira vanhu kunze, ndiyo yaiva Exodo yavo yokutanga. Zvino nguva yeIsraeri payakanga yakwana, vakatuma zvakare Mwari muprofita aiva neshongwe yemoto. Johani akaiona ichidzika kubva kudenga senjiva, uye akati, ndinoenda kuna Mwari uye ndinodzokera kuna Mwari. Mushure mekufa, kuvigwa nekumuka kwake, Sauro wekuTarsus ari munzira yake achidzika kuDhamasiko akaona shongwe yemoto imwe chete. Zvino iye ari muHebheru akadzidziswa zvakanaka mushoko, akati, Ishe ndimi ani? Akaziva kuti aive Ishe shongwe yemoto iya. Aive muHebheru akati, ndimi ani? Zvino akati, ndini Jesu. Exodo yechipiri vakaunza muprofita akazodzwa, uyo aiva mwanakomana wavo, Mwari muprofita. Mozisi akati aiziva muprofita uye aiva neshongwe yemoto uye ndokuita zviratidzo nezvishamiso. Zvino muprofita mumwe chete iyeye akataura kuti, uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiyewo achaaita. Uye apa akavimbisa chinhu chimwe chete muExodo mumazuva okupedzisera, uye hakwanise kuzvishandura. Uye nekuratidzwa nesainzi nekupupurirwa nemweya nemabasa emweya, tinozviona nhasi shongwe yemoto huru ichifamba pakati pedu. Uye zviratidzo nezvishamiso zvekumuka kwaJesu Kristu kudana vanhu kubva mune zvemasangano kupinda muupo hwaJesu Kristu, kugara kuenda kune imwe nyika. Hapana kukanganisa, vashamwari. Handi zvandiri kutaura ini ndinongori hama yenyu, asi ndeizvo Mwari vari kuratidza kwamuri chinozviita kuti zvive chokwadi. Shongwe yemoto imwe chete yavakashandisa pane mamwe maviri Vai unza pakati penyu nasi uye nokuiratidza kubudikidza nesainzi. Sokuziva kwenyu magazini yelife yaiva nayo mwedzi wapfuura uko apo. Vangari vakanga vari pano vakandinzwa richitaura nezvazvo izvo zvakaitika zvisati zvaitika. Ndinofunga kunge munhu wese muchurch hezvo kaizvo. Hapana chavanomboziva nezvazvo. Vesainzi varikuedza kudaro. Pane here ane mufananidzo waro wakanzi gore mamaira makumi maviri nematanhatu kuenda mudenga riri muchimiro chepiramidhi. Ndiro zvinomwe dzakamiririrwa imomo zvakadzoka zvino ndokukuunzirai shoko ramwari pasi pekufemera rinokuudzai pamusoro penguva dzamuri kusvika nedzamuri kurarama madziri pfungwa yemweya ichazvinhonga izvozvo iye zvino munoona zvino yozvibata iexodo tichange tichienda rimwe remazuva ano tinopa kutenda kuna mwari rangarirai zvino ndichavhara munguva shomanani ndine maminitsi gumi cherechedzai shomwe yemoto yakavadanira kunze yakavatungamirira kunyika ichipikirwa pasi pechizoro chemuprofita shomwe yemoto yavaigona kutarisa yakavatungamirira kunyika ichipikirwa pasi pemuprofita akazodzwa zvino vaingogara vachimuramba ndizvozvo chokwadi zvino ndinoziva kuti tinofanira kuva neshumiro yerubhabhatidzo ndine mamwe zvemapeji anenge matanhatu pano ndinofungira kudaro asi ndave kuzomira zvino munguva shomanani tarirai tiri munguva yekudanirwa kunze budai mubhabhironi vanhu vangu ndizvo zvakataura inzwi remutumwa kubuda kubva pai munyonganyonga ko mumethodist ari pachokwadi here kana mubhaptist kana mukatoriki budai mazviri mwari ndevechokwadi ko unoziva sei regai shoko rose remunhu rive nhema zvino rangu rive chokwadi budai mairi chii chaunoziva shongwe yemoto imwe chete mweya mumwe chete unozodza muchitungamira kunyika ichipikirwa cherechedzai yakavatungamira yakavaburitsa kunze ndokuvatungamira kunyika ichipikirwa israeri nyika zvino mwari mumwe chete shongwe yemoto imwe chete iyo yoga vanotaura kuti ii kamera kana ukaverenga George J. Lacy kwete ini zvino verenga apo George J. Lacy akaongorora mufananidzo uya mukuru weFBI wezvidhindo zveminwe nemapepa akanyorwa herinoi iri gwaro rake mumwe munhu anoti ziso rekamera rakatora pamufananidzo mumwe kaviri makumi ezviuru evanhu vakaitarisa nemaziso avo pachavo takamira pano tikaiona makaitarisa handizvo vakati kwaive kuona madzengerere kovalesi vakati kudini ziso remuchina wekamera ino haritore zvepfungwa kwakanga kusiri kuona madzengerere iripo shongo yemoto imwe chete zvino vanoti oh hameno aiva madzengerere zvino makamera kwese mazana emamaira kubva vatuson mwedzi mitanhatu zvisati zvaitika takakuudzai nemweya mutsvene ndichange ndichizoenda ikoko kunotora nhau nokuti zvinyorwa zvepiramidhi zviri kunze sekurota kwakaita hama uye ndikazvidudzira kwamuri ndiyo dudziro yacho izere zvino zvakavanzika zvose zvekururamiswa kucheneswa rubhabhatidzo rumweya mutsvene zvakapedza kutsanangurwa zvino kwave kunhonga zvakasaririra zvacho izvo zvakanga zvakavanzwa muzvisimbiso zvinomwe kwete machechi manomwe zvisimbiso zvinomwe zvinozarura zvakavanzika uye zvadaro vakazarura chinhu ichi pamusoro ndokuwana dombo imomo jena asi rakanga risina kumhonyorwa pariri chaive chakavanzika enda kutuson ndokufanira zvitaura zvisati zvaitika mira kuchamhembe kwetuson zvapupu zvimire ipo pano zvaivepo pakauya kuputika kwakazunguza makomo potse kubva pasi zvino panguva imwe chete denderedzwa rechiedza chaive chakarembera mudenga imomo mumhepo apo sainzi pavakatora mifananidzo zvino mamaira makumi maviri nematanhatu kuenda muchadenga zvingangoita mutunhu wakapetwa kashanu kune mhute kana wozvimwe pazvingawanikwa zvino havana kana kumbowana kuti chii chakazviita kuchava nechiedza panguva dzemadekwana nzira yekuenda mukubwinya uchaiwana zvemaziro kwazvo kana wakasanangurwa mbeu iyi ikawira paivhu rakaoma pamatombo hapana zvainoita mwoyo yakaomarara yematombo inongoda kungopesana asi kana ikawira paivhu rokutenda rakapfava rakanyorova inobereka muKristu anobereka zvibereko zvemweya. Cherechedzai kuti Mwari vakazviita sei. Zvino vane shongwe yemoto imwe chete yakasimbiswa. Mumwe munhu akati, kumadini maenda kunoudza vezvesainzi nezvazvo. Munofunga kuti vanozvitenda? Musakandire maparera ako pamberi penguruve. Jesu akati tisadaro. Handina kutungamirirwa kwekuti ndizviite. Asi kunyange ndichigara chaimo muguta umo, mavaizvitsvagira. Ndakafunga kuti ndidzikeko. Mweya Mutsvene ndokuti, garira kure, hazvisi zvavo. Dzokera unoudza tabernakiri. Zvakanaka. Uye zvichaitika. Kana zvavanotaura zvikaitika. Zvinorangarirai, ndazvitaura. Ishe vanoti, onai zvisati zvaitika. Hezvoka zvaitika. Teererai kuBhaibheri. Inzwi raMwari riri kudana kwamuri muzuva rino. Zvino ndinoda kuti mucherechedze. Shongwe yemoto imwe chete iyi iri kutungamira vanhu zvakare kunyika yechipikirwa mireniyamu. Uko kwatakawana pasi pokufemera kwechisimbiso chechitanhatu ichi hazvina kumbodzidziswa kumashure kuti nyika ichazocheneswa sei kuitira mireniyamu. Shongwe yemoto iri kuvatungamira kumireniyamu. Uye cherechedzai, shongwe yemoto yakatungamira Israeri kubva muutapwa muExodo. Iyoyo shongwe yemoto pasi pekutungamira kwaMwari. Mwari vaiva moto. Zvino shongwe yemoto yakazodza muprofita bedzi. Shongwe yemoto yaizomira sechapupu chekudenga chokuti Mozisi akadanirwa kunze. Munorangarira Dhatani nevamwe vakati, saka tinofanira kutanga sangano. Mozisi unozvikudza pamusoro pevanhu vose. Unoedza kutaura kuti ndiwe wega mutsvene pakati pedu. Ungano yose yaJehovha itsvene. Sei kuchizviisa pauri iwe wega? Zvino Mozisi akawira pasi nechiso chake ndokutanga kuchema. Mwari vakati, zvipatsanure kubva paari. Ndichangozarura pasi ndomumedza mufananidzo. Kozvingagone, Mozisi akavaudza kuti akanga ari kuvataurira zvakanga zvataurwa naMwari. Mwari vachisimbisa kuti chaive chokwadi. Kunyange Miriamu muprofitakadzi pachake naAroni vakaseka Mozisi nokuda kwekuroora musikana uya wechikushi vachiita dambe naye. Zvino Mwari vakashatirwa kutaura zvinopesana nemuranda wavo. Chii chavakaita? Vakavadanira kumukova wetabhenakeri. Uye Miriamu naizvozvo akanga ari muprofitakadzi, asi Mozisi akanga ari muprofita nokudarika. Muprofita nokudarika. Vakati, hamutye Mwari here? Kana paine muprofita pakati penyu, ini Jehovha ndichataura naye muzviratidzo uye ndozvizivisa kwaari nemuzviroto. Asi ndokuti, kwete Mozisi, ndokuti hamutye Mwari here? Zvino akanga ave kutofa nemaperembudzi panguva iyoyo. Munozviziva. Ko, haana here kuti Johani mubhabhatidzi makaende here kunoona muprofita? Hongu, muprofita nokupfuurira. Sei akanga ari muprofita nokupfuurira? Akanga ari mutumwa wesungano, areka yakabatanidza mwaka miviri iyi pamwe chete. Uye nhasi, ivo zvatinazvo pakati pedu, Mweya Mutsvene mukuru uyu, muprofita nokupfuurira, ndiMwari vari kuratidzwa pakati pedu, neshoko ravo kuzviratidza. Vanoita zvinodarika muprofita, zvakapetwa chiuru kudarika zvinoitwa nevaprofita. Eriya, mumwe wevaprofita vakuru vemuzera, akangoita bedzi zvinhu zvina zvemweya muupenyu hwake hwose hwemakore makumi masere nokuraudzira. Uyo Erisha aiva nemugove wakapetwa kaviri akaita zvisere. Zvino tinoona zviuru zvezviuru nemaziso edu totarisa mutumwa waJehovha ari mishongo yemoto. Kunjera kwesainzi kuchienda nayo kunyika vachiziva kuti vachatongwa nayo. Ko, gwayana riya rakaitei? Uya mutumwa waJehovha uya aiva Kristu. Munozvitenda? Mutsvene Johani 6, vose vakanga vari kunwa mvura iyi uye vaine nguva inoshamisa vachifara, akati, ndini chingwa cheupenyu chakabva kuna Mwari chichibva kudenga. Ndini dombo raive murenje. Vakati, zvino tavaiziva kuti unopenga iwe, une dhimoni pauri. Uri munhu anopenga, ane dhimoni. Munoziva vanhu vanowana mumwe mweya pavari pane dzimwe nguva vanoshingaira kwazvo pane zvekunamata. Vakati, uri dhimoni, une dhimoni pauri. Uri muSamaria uye une dhimoni pauri. Ndokuti, uye pano Hauna kana makore anodarika makumi mashanu kubikwa. Ino unoti wakaona Abraham. Ndinomuona achiita nhano shoma nenhenda shure. Ndokuti ndiri wandiri Abraham asati avapo. Ndiri wakanga uri moto waibvira. Shongwe yemoto iya mugwenzi. Pakafa uye ndokumuka nezuva retatu. Ino Sauro akasangana naye munzira yaienda zasi. Akanga adzokere kune iya shongwe yemoto. Akati ndakabva kuna Mwari. Uye ndinoenda kuna Mwari. Paya Pedro pakanga ari mutirongo iya shongwe yemoti yakapinda imomo ndokuzarura mikova ndokuenda naye panze ndizvo chaizvo. Ko shongwe yemoti yakavatungamirira kupi? Zvinorangarirai Moses akanga asiri iye shongwe yemoto. Akanga ari mutungamiri akazodzwa pasi peshongwe yemoto. Zvino shongwe yemoto yakangosimbisa bedzi maridzo yake nezviratidzo nezvishamiso. Zvino shongwe yemoto iyi yakavatungamirira kuenda kunyika yavakavimbiswa naMwari. Uko ivo pachavo vaizoitwa nyama pakati pavo nerimwe zuva. Ndizvo here chii chavakaita? Vakanyunyuta nokupopota nezvimwe zvose kuratidza kuti vaive pasi pegwayana ramazuva ose. Asi panguva ino kubwinya kuna Mwari, shongwe yatinoona pakati pedu, shongwe yemoto ichatitungamirira kuenda kumireniamu, uko kwaachadzoka kuvanhu vake munguva huru yekutonga yemumireniamu mushure meexodo ino, uko kwatichagara munazienda nakuenda naye. Anogara nguva dzose aine shoko raBaba nguva dzose nokuratidza kuti ndere chokwadi. Tiri muexodo uye tave kuenda nokuzodzima matepi munguva shoma. Oh, shamwari dzangu, hama dzangu, vose vari pano neavo vachazonzwa matepi, regai ini sehama yenyu nemugari weumambo hwaMwari. Budai muexodo ino, nokuti avo vose vanosara kumashure vachatakura munembo wechikara. Budai muBhabhironi, budai munyonganyonga iyi, budai muurongwa uhu. Zvino moshumira Mwari mupenyu. Regai mutumwa mukuru uyu wesungano Jesu Kristu ari muchimiro chaMwari akafunga kuti hakusi kupamba asi akanga akaenzana naMwari. Zvino iye ishongwe yemoto ari muchimiro chimwe chete chaaiva kareko achiunza exodo yekutanga, achiunza exodo yechipiri uye pano ane exodo yechitatu. Exodo yekutanga chii chavakaita? Vakavabuditsa kubva munyika yepano pasi kuenda kune nyika yepano pasi. Exodo yechipiri vakavabuditsa kubva mune chinano chepamweya nokuvapinza murubhabhatidzo rwepamweya rwemweya mutsvene. Zvino vari kuvaunza kubva murubhabhatidzo rwepamweya rwemweya mutsvene kudzokera munyika yokusingaperi yemireniamu nemunazienda nakuenda. Shongwe yemoto imwe chete neurongwa humwe chete hwakazodzwa, Mwari mumwe chete achiita zvinhu zvimwe chete. Uye shoko rimwe chete rakazivisa yokutanga rikazivisa yechipiri, shoko rimwe chete rakazivisa yechipiri razivisa yechitatu. Zvino heinoi tinoiona pakati pedu. Budai! Oh! Budai kunze kwenyonga-nyonga iyi, uyai kuna Mwari mupenyu, uyai kushoko. Zvino shoko rakaitwa nyama ndokugara pakati pedu, uye zvino ari munyama yedu achigara pakati pedu. Budai kunze mushumire Mwari mupenyu tichikotamisa misoro yedu.
Heads bowed.
taga kotamisa misoro yedu kuva pakadzika pemweya wako kuva pakadzika pezvose zviri mauri unodai kurangarira kuzvo wagadzirira kurega zvinhu zvose zvemunyika zvinouraramira mwari zvinokana usiri kuzvirevesa usazviiti asi kana uri kuzvirevesa mumwoyo wako wese kuti iye zvino wagutsikana sokutaura kwakaita jesu pamagumo eshumiro yake zvino munotenda here wagutsikana here kuti zvinhu izvi ndizvo chaizvo zvakasimbiswa namwari uye kuti tiri panguva yokupedzisira uye zvechokwadi unoda kuuya kuna Kristu zvino uyai muexodo ino iyi yokudana kubva mukushaya hanya zvemasangano pfungwa nezvinhu zvenyika uye unoda kuzvipira nemwoyo wako wose kwaari zvino wouya muexodo kuenda kunyika ichipikirwa yakaropafadzwa mungasimudzawo here maoko enyu tichinamata une chokwadi chizere here kuti uri kuda kubuda munhu wese baba vokudenga avo vane maoko avo mudenga regai vabude kunze zvino ishe regai mweya mutsvene pavimbise shoko regai mweya mutsvene upinde mumwoyo yavo kubva muungano yedu kwava nemaoko anenge makumi maviri ndinofunga kudaro baba vagutsikana uye nokuziva kuti iye kuti ichokwadi uye vari kuda kubuda kunze kana panga paine mumazuva ekubuda kweIsraeri kubva pavanhu mamiriyoni maviri nechidimbu vaviri voga ndivo vakasvika kunyika mumazuva aJesu Kristu kwaiva nevanenge zana nemakumi maviri vakabudirira uye zvino mumazuva ekuguma kwenyika makati suo rakamanikana uye nzira yacho inhete uye pachava nevashoma vachawana asi yakapamhama nzira inotungamira mukuparadzwa uye vakawanda vachapinda imomo mashoko aya haakundike ndeenyu zvino ndinovanamatira ishe ndinonamata kuti muchazviita munguva ino nemweya wenyu mutsvene kudzingisa mwoyo iyoyi buditsai zvinhu zvose zvemunyika dzingisai nzeve dzavo kuti vagonzwa zvakajeka inzwi ramwari richidana nemushoko ravo uye nemuchiedza chezuva rino uye zviitei ishe kuti meso avo agozaruka kuitira kuti vagoona kubwinya kwamwari munguva ino yekupedzisira makati avo vose vandakapiwa nababa vachauya uye ndichavamutsa nezuva rekuguma ishe pamwe pane vakawanda pano vasati vave kunzwisisa ndinonamata kuti mugoshanda navo uye mugovaita kuti vagowana mumwe mukana ishe kuitira kuti vagokwanisa kunzwisisa kunzwa imi muchitaura nemushoko renyu muchizviratidza uye zvadaro mataura kwatiri neinzwi remweya uyezve nedudziro kuona mabasa enyu makuru achizviratidza kuti ndezvechokwadi maererano nebhaibheri ndinonamata ishe kuti muchatiregerera zvivi zvedu zvino uye apo pandiri kuzviradzika pamusoro peshoko iri mwari ndiri kufunga kuti musvondo richangopfuura da ndakazviradzika pamunhu akanga afa pasi pano ndakaona mweya mutsvene mukuru achimudzosa kuupenyu maziso ake akanga apinduka seri kwemusoro wake areri afa neaingori mashoko maduku mashoma ekudana zita renyu ndakamuona achirarama heunoi uyu pano nhasi mupenyu nazvino ishe muri mwari mumwe chete uyo apo pauro akazviradzika pamukomana akanga ari kumunzwa achiparidza kwenguva refu murume uya akadonha kubva pawindo ndimi mwari mumwe chete anokwanisa kudzoreredza upenyu tinokutendai baba dai asingatendi haagoni kutenda asi tinotenda ishe makazviratidza pachenyu kwatiri zvino regai mufungo wemwoyo wangu nendangariro dzepfungwa yangu simba rangu nezvose zvinyungudutswe mushoko iri uye itai kuti shoko neni pamwe chete ishe nevanhu tifore takananga kuumambo hwamwari zviitei ishe regererai zvivi zvedu podzai zvirwere zvedu uye mutiite vanhu veumambo hwenyu uye zvino apo ava vari kuuya ishe uye chidziva chiri kuzarurwa mvura dzagadzirirwa uye rubhabhatidzo ruchange ruchitanga mumaminitsi mashoma tinorangarira apo ivhangeri imwe chete iyoyi payakaparidzwa bhaibheri rakati vose vakatenda vakabhabhatidzwa
edzino yenge chefu zaradzi kwa pano ishe idzo dzandicharopa fadza nemuzitara Jesu Kristu kuitira kupodzwa kwevarwere zvino kana maservisi edu akareba anotura nguva refu nokuti nguva yapera tinofanira kuisa shoko kumukati apo pachine ivhu racho rekurisa nokuti chando chinotonhora chiri kuuya tiri kuzviona mashizha ave kudonha uye tinoziva kuti chando chave pedyo tinofanira kuparanzura pamusoro nokufushira mbeu saka ndinonamata baba vokudenga kuti mugotaura kuhana yose uye bhaibheri rakati vose vakatenda vakabhabhatidzwa uye ishe kana paine zvino vakawanda pano vatenda uye vasati vabhabhatidzwa nemuzita remwana wenyu anodikanwa jesu dai vakauya mangwanani ano mukutapira nokuzvininipisa uye vachireurura chivi chavo uye nekufa kuzvinhu zvenyika kuti vavigwe kuti vatore zita rajesu kristu kuti vararame muumwari kubva zvino zvichienda mberi vachibatsirwa nemweya mutsvene tinovakumikidza kwamuri zvino ishe kuitira chinangwa ichochi nemuzita rajesu kristu amen zvino tinodzosera sevhisi kuna hama nevo uye chero chavangafanira kutaura apo tichigadzirira sevhisi yerubhabhatidzo uye mariro ano na 7:30 ichivachitendera ndinoda kutepa imwe mharidzo iyi mwari vakuropafadzei kusvikira ipapo